ndinokutendai hama Oman ishiva kuropafadzei mangwanani shamwari ndinofara kuva pano zvakare mangwanani ano uye ndanga ndisingazvifungiri ini ndangofunga mwoyo mangu uye ndine chokwadi kuti zvakadaro kuungano zvino ndanga ndichingoverenga uye ndatenda hanzvadzi zvino ishe vangoita sevakaisa chimwe chinhu chidiki pamwoyo wangu kuti ndichiudze kuchechi uye ndafunga kuti yava nguva yekuzviita uye zvino izvi pandakasvika uyezve ndisingazivi kuti tichazova pano musi wesvondo ino ndakazivisa izvo kuti ndine mharidzo kuchechi uye ndinoda kuti kana mwari achida ndiunze mharidzo iyi svondo inouya uye pachazova nenguva yakati rebei saka pamwe haingazobudi nguva dzahalf past 12 1 o'clock dzisati dzakwana pamwe kana panguva iyoyo zvanga zviri pamwoyo wangu kwenguva refu uye ndinofunga kuti ndinofanira kutsanangurira vanhu kuti sei ndanga ndisiri kushingaira zvakanyanya kunoparidza kunze ndakaparidza ndichizvinyenyeredza asi ndine chokwadi kuti hazvina kujeka kusvika pazvaifanira saka ndinofunga ishe vachida svondo inouya ndinoda kutora nguva yangu ndozviisa pachena chikonzero uye kuti sei uye ndokuitai kuti muzive nemagwaro kuti chii chiri kuitika mugoona kuti sei zviri zvazviri nokuti pamwe ndichange ndichienda mhiri kwamakungwa kana kumwewo kwakadaro ndichibva kuno ndakamirira zvino kuona kuti ndeipi nzira iyo yachandidanira kuti ndiende kupedzisira usiku ungangoita utatu hwapfuura kana usiku huviri ndakafonerwa pedyo nepakati pousiku ndichinzi ndinamatiri mumwe mukadzi anga ari muchipatara zvino vakandifonera vakati namatai zvino ndakanganwa zita ravakandipa iro vakati yaiva shamwari yamai James Bell hanzvadzi yedu pano pachechi hanzvadzi yechitema inotsigira kwazvo mukadzi akanaka ndinotenda kuti zita raiva rokuti Shepherd randakapiwa saka ndakaburuka pamubhedha ndokupfugama pasi ndokuudza mudzimai wangu foni yakarira ndiyo yakamumutsa zvino ndakati tinofanira kunamatira mai Shepherd hanzvadzi yafona shamwari yamai James Bell saka takavanamatira tikadzokerazve pamubhedha uyezve nguva dzinenge dza10 kana 11 o'clock zuva rakatevera ndakatambira runhare zvakare aiva Billy iye akati vakanga vasiri mai Shepherd akati vaiva mai Bell pachavo kwete shamwari yamai Bell vaiva mai Bell uye vari muchipatara varwarisa zvino takamhanyira kuchipatara asi vakanga vatopfuura ishe vakanga vatodanira mai Bell kumusha mai Bell vagara vari mumwe anoungana nesu zvakatendeka pano pachechi kwemakore murume wavo James neni taishanda pamwe chete nababa vangu makore mazhinji apfuura kunze tichigadzira njanji idzi kubva kupennsylvania kusvika mucolgate pano makore mazhinji akapfuura ndinofunga kuti ave makumi matatu kana kupfuura uye tinoda hanzvadzi Bell vanga vari munhu mukuru uye ndinonzwa kuti vainzwa kurwadziwa kwaikonzerwa nenduru kwakaipa uye ivo chiremba wavo uyo aiziva dambudziko iro zvakanaka aiva asiri muguta panguva iyoyo zvino mumwe chiremba mutsva akauya kuzovatarisa akarayira kuti vavhiyiwe nechimbi chimbi asi ivo havana kurarama pakuvhiyiwa uku uye ivo vaiva ndinovafunga maziviro andinozviita kuti murapi wavo wamazuva ose aidai asina kuti vavhiyiwe nokuti vakanga vari munhu ane muviri mukobvu uye chimiro chavo chenduru chakanga chisina kumira zvakanaka uye vaiva nematombo ndinofunga kudaro kana chimwe chinhu mukati mechinogara nduru uye ishe vanga vavaitira tsitsi vakamborwara zvorudzi urwu kazhinji nguva dzapfuura ishe vakavabatsira pana izvozvo asi zvazongoitika kuti zvive saizvozvo zvino kana tikazvitarisa pakukwana kwazvo isu tingati mwari wakadana hanzvadzi Bell uye ndiyo nzira yazvaifanira kuuya nayo maona uye kuti akazvipotsa sei kuzviunza kwandiri kuti ndakafunga kuti vaiva mai muzvari Shepherd. Ini ndakanga ndisingazivi muzvari Shepherd. Mudzimai uyu anogona kunge ari pano mangwanani ano, uye ndingangomuziva kana ndikamuona chiso chake. Asi zvakataurwa zvichinzi vaiva mai Shepherd, uye kuti pamwe zvakaitwa zvose saizvozvo kuitira kuti kana ndaziva kuti vainge vari mai Bell vaiva mumabiriro iwayo, pamwe dai ndakaendako uye ndikavakumbirira pakarepo. Uyezve onai izvo, pamwe Mwari akanga asingadi kuti tiite izvozvo. Saka tinoziva kuti zvinhu zvose izvi zvinoshanda pamwe chete mukunaka kuna avo vanoda Mwari. Uye ndine chokwadi chokuti hanzvadzi Bell vaida Ishe wedu vaiva mudzimai akanaka. Zvino ivo mumwe wedu muno hatinazve kutsaurana neruvara rweganda. Mhuri yaMwari haina miganhu inotemwa pachishandiswa ruvara rweganda. Kana tiri vatsvuku, vakasvibira, vatema kana veyero, hazvina mhosva. Kana vachena, chero zvazvingava, tiri hama nehanzvadzi muna Kristu. Saka naizvozvo tinovada uye tichavashuva isu tabhenakeri. Ndichaashuva sei maameni makuru akakasharara aivo hanzvadzi Bell kumashure uko mukona. Uye pataiva takura tichienda kuba vaisitaura pamusoro pashe Jesu. Uye kana ndaizvinzwisisa zvakanaka, handina kumbozviziva kusvikira nguva pfupi ichangodarika. Asi ndinofunga rufu rwavo ruchacheverwa ivo muno muchechi icho chipiri chiri kuuya nenguva dza 1 o'clock. Uye ndinofunga kuti imi neni tichazotungamirira sevhisi yerufu urwu. Asi muungano kuti taderera pakusimba kwedu nemunhu mumwe mangwanani ano, mukuremekedza hanzvadzi yedu Bell, ngatisimukei netsoka dzedu kwekanguva tichikotamisa uso hwedu. Mwari woupenyu anopa nokutora upenyu. SaJobho wekare akati, Ishe anopa uye Ishe anotorera, ngariropafadzwe zita raShe. Makore akati kuti apfuura, vakatuma hanzvadzi Bell pakati pedu kuti vave nhengo pamwe chete nesu muukuru hwegovero yeupfumi hwaMwari.
And we thank you for every inspiration that she was before us.
Uye tinokutendai imi nokuda kwokurunzira kwavaiva nako pamberi pedu kuti vaifarira sei kuimba nokupupura uye kuzadzwa nomweya zvokuti vaisvikira pakuchema nokudanidzira. Uye vakanga vasinganyare neevhangeri yaJesu Kristu, nokuti kwavari raiva simba raMwari rinounza ruponeso. Kuona makore avo achiwanda uye kuti nguva inosvika apo tose tinofanira kudavira, uye imbi mavabvisa kwatiri mangwanani ano kuti vave muupo hwenyu, nokuti zviro kwazvo ndicho chokwadi. Kana tabva pano tinopinda muupo hwaMwari. O Mwari, tinokutendai imi pane zvose. Tinonamata kuti mucharopafadza murume wavo, shamwari yangu James, mwanakomana wavo, vanasikana vavo, vose avo. Tinonzwa kuti mwanakomana wavo ari kubhururuka kubva kuGermany, kubva kumauto, achiuya kumba kupa ruremekedzo rwaanogona kupa rwokupedzisira panyika kuna amai vakatisiya, kuti hana yemujaya uyu iri kurova sei mangwanani ano. Ndinomunamatira, Ishe. Mwari, muropafadzei. Muropafadzai Jimmy, uye ari sei iye kumuona achishanda kunze uko maawa anonetesa kuti araramise mhuri yake. Ndinonamatira kuti mhuri huru iyi isazopatsanuka, asi vhiri remhuri risapwanyika munyika iri mhiri kweupenyu huno. Nai isu, Ishe, zvino tasungazve zviri nani hanzu dzokurwa nebhanire, tawedzera kusunga uye tobva tabuda kundorwa zvino, kundorwa tisina mumwe wataiva naye svondo yakapera. Tinonamata kuti muchatichengeta uye kutisimbisa uye kutibatsira apo tinoenderera mberi, uye rimwe zuva nai tose taunganidzwa pamwe chete zvakare mhiri kweupenyu huno, nokuti tinozvikumbira izvi nemuzita raJesu. Amen.
Now may the soul of our departed sister rest in peace.
Zvino dai mweya wehanzvadzi yedu yaenda wazorora murugare.
I would like to say that her funeral is to be preached here Sunday or Tuesday, and anybody is welcome to come. It will come.
munhu wese achauya akasununguka kuuya ndinofunga hama nevhu pano vane zvirongwa zvose uye mai vanazvo zvino nhasi ndinongoonai hakuna zvakawanda dai pakava nechigaro kumwe chingaunzirwa hama nehanzvadzi Slota kumashure uko ndakagamuchira foni yenyu hanzvadzi Slota ndikaenda kunonamatira wenyu vamwe vahanzvadzi Slota hanzvadzi Jean Slota vane fiviri yetsuro tuleremia zviro kwazvo yakavabata asi tinovimba namwari kuti vachaita zvakanaka zvino tinoda kuverenga rimwe gwaro uye ndinoda kudzidzisa mangwanani ano ndichitora nguva yangu nekuti kubva pandakadzoka kubva kunze kuarizona zvino pauro pangu pachakashoshoma uye zvino svondo inotevera musakanganwe uye handinofunga kuti Billy akatotumira kare matsamba okukushambadzira uye pamwe rangarirai pamwe 1 kana 1 pamwe kusvika 12:30 kana 1 o'clock saizvozvo maawa matatu kana mana kana kupfuura ndinoda kutora uye kungotora magwaro unzai mapepa nezvinyoreso zvenyu tingozviisa pachena pane mubvunzo bvunzo ubvunze maona uye pamwe tinogona kuzvitsanangura kuita zvatinokwanisa kubatsira zvino ngativerengei mamwe magwaro chokutanga zvino ndine nzvimbo nhatu mubhaibheri idzo ndinoda kuverenga yokutanga yadzo kana muchida kudzimaka uye kana mune penzera ndinoda kuzendamira mangwanani ano pazvinyorwa zvakawanda zvandinoda kana kuti magwaro akawanda ayo ndichada kuzendamira paari rokutanga ndipetro wokutanga 5:8-10 vaefeso 6:10-17 uye Daniel 12:1-14 zvino tochiverenga tichitora nguva yedu uye munhu wese akagara pasi asi pachine vashoma vakamira kumashure uye kurutivi asi tichaedza kuti tipedze nokukurumidza tigokusunungurai kuti miende tozonamatira vanorwara tine mudzimai mudiki akarara pano mangwanani ano anorwara kwazvo ndakanzwa kuti airwarisa nezuro uye ndinoda kuti anzwe mangwanani ano chekutanga ndisati ndamunamatira uye ndinoziva marwarire emudzimai wechidiki uyu uye ari kurwara kwazvo asi tina baba mukurukuru wokudenga uyo wakakunda nokupfuura zvirwere zvose uye ndine kadiki ndakumbira mai udzi kuti vakaverenge asi ivo vazeza kudaro chinyorwa apo chiremba wezvokurapa akashamiswa zviro kwazvo apo iye anga ari musoropodzi wekupodza kwamwari uye asingadi kuti munhu ataure nezvekupodzwa uku muhofisi yake uye nanesi wake naiyewo zvino zvakaitika kuti pakauya murwere aiva nekenza yakakura iye haana kuda kuva nechekuita nayo saka vakamuendesa kune imwe kiriniki ikoko vakanga vasingadi kuva nechekuita nayo saka vakamudzosera kwaakanga abva saka ivo yakanga iri pazamu uye yakanga yaipa uye ganda rose rakanga radyiwa rapera uye kenza yakanga yadzika muzamu ikapinda mumbabvu ndinofunga munonzwisisa zvandiri kureva vakadana shamwari yedu chirema mudiki wokubva kunorway agere nesu mangwanani ano iye wakaunganidza zvinhu zvake zvose nokugadzirira nokuti anoti aiziva kuti vaida kuti amuvhiye kuti abvise zamu racho zvinoraiva basa rinobudisa ropa zhinji uye akatora zvinhu zvake zvose nesi akagadzira mudzimai airwara uya nokumuudza mumba yekuvhira nokudzokera kunotora zvekushandisa zvakare izvo zvaizoshandiswa nachiremba nemubatsiri wake pakubvisa zamuriya zvino vakaisa matauro nezvimwe pamusoro pake uye ivo vakatanga apo akacheuka murume wake akada kuziva kana aigona kugara nechekumucheto muimba iyi achinamata iye aiva muparidzi woutsvene iye akagara ipapo parutivi rwegumbo remubhedha achinamata zviro kwazvo chirema haana kunyatsogutsikana nazvo munoziva kuti murume uyu arimo asi chero akanga asingazotarisi uye hazvaizomurwadza zvaiva nehasho ndinofunga kuti zvanga zvakanaka akanga asingazofenda saka akagara kudaro achinamata kwakauya karuzha muimba iyi iye chilebaka tedeuka kuti achiendawo zvakare nezvinhu zvake kunotanga kuchibvisa zamu akapelegura chinhu mushure mechimwezve panga pasisira kana vanga pazamu pasira kana vanga zvavo iye akati icho chinofamba here uye akatanga uye nesi akapawo chapupu chake vose pamwe chete zvino vava mapendekosta akazadzwa nemweya mutsvene vava kushandira ishe pasisira kana vanga iye chiremba Holbrook akapupura pachake akati mineti imwe chete vasati pasvika ipapo mukadzi anga akarara apo uye nanesi nezi kenza zihombe rakatundumara kunze pazamu rake uye mineti imwe chete mushure panga pasisira kana vanga payanga yabviswa ndiye mumwe wavana chiremba vedu vezvekurapa vakanaka muamerica muno iye anoti akabva angogutsikana nazvo pakarepo uye iye aitove mudhikoni mune imwe chechi maona izvo hazvisiri izvo shamwari kwete mwari dimwari anongova noukuru nesimba nhasi sezvaaigova sezvaakagara ari uye acharamba ari zvimwe chete uye iye isu tinongomuda zvino tinoda kuverenga zvino kubva pana petro wekutanga chitsauko chechishanu ndima 8 na 10 dzokutanga nadzo iva wakabengenuka wakangwarira nokuti muvengi wako dhiabhorosi seshumba inoomba anofamba-famba achitsvaka waangaparadza uyo murwise wakamira nesimba mo kutenda uchiziva kuti kurwadziwa kumwe chete uku kwakaitwa muhama dzako dziri munyika asi mwari wenyasha dzose uyo akatidanira kukubwinya kwake kusingaperi najesu kristu mushure mokutambudzwa kwekanguva okuitai vakakwana vakagadzirirwa vane simba uye akudzikamisei mwari ngaarumbidzwe zvino mubhuku ravaefeso tinoda kuti tivhure pano kubhuku ravaefeso chitsauko 6 uye tinoda kuverenga kubva pandima 10 kusvika pa17 dzandakatara pakupedzisira hama dzangu ivaine simba munashe nomusimba rake guru pfekai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzamwari kuti mugone kumira muchirwa namano adhiabhorosi
For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities.
Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati, namasimba, namadzishe erima enyika, enyika ino, nemweya yakaipa yemunzvimbo dzakakwirira.
Wherefore take unto yourself the whole armor of God, that ye may be able to stand in the evil day, having done all
mirai naizvozvo makasuka zviuno zvenyu nezvokwadi mune chidzitiro chapachipfuva chokururama netsoka dzenyu dzakapfekedzwa nekugadzirira kweivhangeri yorugare pamusoro pezvinhu zvose nhovo yokutenda yamuchazogona nayo kudzimura miseve yose ine moto yowakaipa uye torai ngowani yoruponeso nemunodo womweya rinova iro shoko ramwari zvino mubhuku radhanieri ndinoda kuverenga zvakare zvino dhanieri chitsauko 12 ndinoda kutanga pokutanga uye ndoverenga pakati nebei pechitsauko ichochi ndima dzinoita 14 zvino panguva iyo mikaeri uchasimuka iye muchinda mukuru unomiririra vana vavanhu vako uye pachazova nenguva yenjodzi isina kumbovapo yakadaro kubva pakumuka kwamarudzi avanhu kusvikira panguva iyo uye panguva iyo vanhu vako vachazodzikinurwa vose avo vachawanikwa vakanyorwa mubhuku zvino vazhinji vavo avo vavete muguruva renyika vachazomuka uye vamwe kuupenyu husingaperi vamwe kukunyadziswa nokuzvidzwa kusingaperi Asi awo vakachenjera vachazopenya sokupenya kwokudenga uye avo vanodzorera vazhinji kukururama vachapenya senyeredzi nokusingaperi peri. Asi iwe, o Dhanieri, zarira bhuku kusvikira panguva yokupedzisira. Vazhinji vachamhanya kwose kwose uye zivo ichawanzwa. Zvino ini Dhanieri ndakatarisa uye tarira. Pakamira vamwe vaviri, mumwe nechekuno pamhenderekedzo yorwizi uye mumwe uko kudivi iro remhenderekedzo yorwizi. Zvino mumwe akati kumurume wakanga akapfeka mucheka wakanga ari pamusoro pemvura yorwizi, inguva yakadini kusvikira pakuguma kweizvi zvaiva zvishamiso? Zvino ndakanzwa murume wakanga akapfeka mucheka uyo akanga amire pamusoro pemvura yomurwizi, apo akasimudzira ruoko rwake rworudyi nerworuboshwe kudenga uye akapika, naiye unorarama nokusingaperi, kuti zvichaita nguva imwe neimwe nguva uye nehafu. Uye kana achinga apedza kuputsanya simba ravanhu vatsvene, zvinhu izvi zvichazopedziswa. Ndinotenda kuti ndochibirira ipo pano. Ndinoda kutora musoro wenyaya kana pachidaidzika musoro kubva apa pana izvozvi kuti ndiwane musoro wenyaya unoti hondo hurusa yatiyamborwiwa ndiwo wandinoda kushandisa semusoro wenyaya. Zvino mazvikiri andakaita kunobata uyu somusoro wenyaya mangwanani ano, tichangodzoka vabati vehomwe vamwe pano pakereke, neni taiva kuArizona uye takaendako zviro kwazvo kuti tinove nemusangano kuPhoenix nehama Charity patebhenakeri yavo. Asi pandakaona kuti imwe hama yaiva muguta ine maservisi emutende, zvino ipapo ndakanzwa kuzengurira kuitawo musangano. Ndakafunga kuti pamwe ndaizouita nesvodho masikati kuti pasazova neanokanganiswa nazvo mumakereke avo, asi ndokuona kuti aiva nemasevhisi epasvodho masikati zvakare. Zvino ndakava nokushushikana zvishoma pamusoro pokuva nesevhisi. Zvino saka isu hama, pachinhambo chokupedza zuva rose, sezvo taiva kunze tichivhima, takaenda muguta ndokugadzirira ndokuenda kumasevhisi ehama Allen, hama AA Allen vakanga vachiita masevhisi. Saka takaenda kumasevhisi, hama Allen vakaparidza mharidzo yakasimba. Takava nenguva yakanaka yokuteerera hama Allen kunzwa vaimbi uye zvakadaro kuti vaiimba sei nekudanidzira, uye takava nesevhisi huru. Zvino takaona parwendo rwose ruoko rwaShe kwose kwatakaenda, Ishe Jesu vaisangana nesu. Uye pane chimwe chinhu pakuva kunze uri wega kunze kumarenje, pane chiripo pazviri kuti kana uri wega saizvozvo, pane chimwe chinhu chinokuswededza pedyo. Ndicho chatinofungidzira chikodzero chatinodira nzvimbo idzo dzokunze. Unoenda kure nesimba romuvengi sezvatinazvo pano. Wakaipa haatongokwadzi kunze kwokuti agona kuwana chinhu chokuti ashande ari machiri. Chaanenge anacho, unorangarira mweya yakaipa iyo yakadzingwa muLarigion yaiva nei? Yaida kuita mimwe misikanzwa, saka yaida kupinda munguruvi. Saka mweya yakaipa inofanira kuva nechinhu chokuti ishande iri machiri, mumwe munhu wekuti ishande ndomaari. Zvino ndiyo nzira Mwari yaanoitawo nayo zvakare. Anofanira kuva nesu iye ari kuvimba nesu kuti ashande nevatiri. Uye vazhinji vakauya patainge tiri parwendo nehope dzavakarota, uye Ishe Jesu havana kutongokundikana, asi vakadzipa dudziro dzamazviro kwazvo saizvozvo nomazvo chaimo. Uyezve akanga akatinakira kuti tungamirira kwaiva nemhuka nokutiudza padzaiva, uye munoziva kungovapo saizvozvo zvakangonaka. Kugara usiku takatenderera pachoto chepamusasa kure nevanhu vose kwemabayira nemabayira nemabayira, nekutarisa kukubwibwinya kwomoto wapamusasa pamatumbo akapoteredza zvino zvainge zvakanaka kwazvo imwe hama ikoko iyo yaiva nedambudziko nemudzimai wavo uyo aiva makore apfuura mudzimai uyu akasimudza musoro wake musevhisi yepamusangano apo pandainge ndiri kuita sevhisi zvino takanga tavaudza kuti vakotamise uso hwavo paiva nomweya wakaipa uyo wanga usingari kubva pamudzimai aiva papuratifomu zvino mukadzi uyu nokuda kwokuzvidza nokusimudza musoro wake zvakadaro zvino mweya wakaipa wakabva pamukadzi aiva papuratifomu ndokuenda kwaari zvino izvi zvava nemakore gumi nemana uye mukadzi uyu agara ari mumamiriro asina kunaka zvakanyanya kunyangwe nepfungwa kusvikira pokuti anongoita zvinhu zvisina kunaka somuenzaniso akasiya murume wake ndokuenda kunoroorwa nemumwe murume apo akanga achiri kugara nowake akati iye akanga asingazivi kuti ndizvo zvaakaita saka vakaedza kumuongorora pakuita uku munozviti kudii izvozvi pauno kusaziva kuti ndiwe ani zvamwiri hamene zita racho ndinofunga kuti ndizvozvo chiremba asi zvakanga zvisiri izvozvo waiva mweya uye iye mukadzi uyu aiva shamwari yangu yakanaka asi kubva usiku uhwo kuenda mberi akatosarudza kundivenga zviro kwazvo unogona kuona kuti sei zvaiva zvakadaro asi zvino murume wake paakauya tikapfugama mumbamo kuti tinamate mweya mutsveri wakabva waburuka ndizvo zvazvaida nokubva azviratidza kumurume wake usiku uhwu kuhope akauya nehope dzake achifunga kuti kwaiva kutamba nokuzoona kuti ndiyo yaitove mhinduro yekupodzwa kwemudzimai wake mweya mutsvene wakashanda sei tiri zasi kutuson nehama nobe nevamwe uye ikoko ishe vakatanga kushanda zvakare nezvinhu zvine simba guru nekuisa zvinhu pachena umwe usiku icho chandikwevera kupfungwa iyi pano ndakanga ndakamira nehama wood nehama sothman takanga dzaiva nguva dzingaita 10 o'clock usiku uye ndainge ndakatarisa mudenga kushamisa kukuru kukandifukidza zvino ini ndakati ingotarisai hondo yose huru yomudenga uye ndakati zvinhu zvose zviri mukuwirirana zvino hama wood vakati wakatarisa panyeredzi mbiri diki dziri pedyo napedyo izvo zvinodziita kuti dziite sechiedza ini ndikati asi munoziva hama wood maererano nesainzi boka renyeredzi boka duku renyeredzi boka guru renyeredzi nyeredzi idzodzo hadzionekwi sedzakatambanukana maijizi maviri asi idzo dziri kure nakure kupfuura urefu huri pakati pedu nekwadziri uye kana dai dzaitanga rwendo rwokuuya kunyika ino dzichifamba zviuru zvamamaira paawa zvikatora mazana nemazana emakore kuti dzisvike panyika ino uye ini ndikati muukuru uhwu hwose zvinhu zvikuru pano asi vanotiudza kuti vanotarisa nemumagirazi vachiona chiedza chamakore zana nemakumi maviri emamiriyoni kunze uko uye kuchiri nemimwe mwedzi nenyeredzi uye asi mwari wakagadzira chimwe nechimwe chazvo uye anogara pakati pazvo ndikati pane imwe nzvimbo umo ndakabhenge ndazvinongedzerwa ini imwe nguva ndiri munoongororwa nyeredzi dzinorudzira upenyu hwavanhu kutanga nemhandara kwouya chizarwa chekenza uye kudzika kusvikira pane chekupedzisira chinovashuma liyo inovashuma kuuya kwakristu kwokutanga kubudikidza nemumhandara kuuya kwechipiri kubudikidza neshuma yorudzi rwajudha zvino ini ndakati ndakaedza nokugona kwangu kwose kuti ndione nyeredzi dzerudziro idzi asi handigoni kudziona asi zvekare dziripo avo vakadzidziswa vanoziva kuti dziripo jobho akadziona vanhu vaigara vachidziona ndiro raiva bhaibheri pane imwe nguva asi muukuru hwose hwechiedza chamamiriyoni namabhiriyoni amakore mwari anogara pakati pazvo zvose uye iye anotarisa pasi pauro arimo mai vangu varimo mukati imomo pari imwe nzvimbo vakatarisa pasi. Zvino ndakafunga nezveurongwa hwehondo yekudenga. Hakuna chimwe chete chisiri panzvimbo yacho. Chimwe nechimwe chinochengeta nguva yacho zvakakwana. Hondo huru yaMwari. Ndakafunga nezvemauto kuti kana mwedzi uyu ukabuda mugwara rawo, nyika inozadzwa nemvura zvakare mumaminitsi mashomanani. Nyika ikazova sezvayaiva apo Mwari akasarudza kuishandisa kuti isu tive pano pairi. Yakanga isina chibiro, isina chinhu, uye rima nemvura zvakanga zvakazadza nyika. Zvino kana mwedzi uyo ukangofamba, unongoita zvimwe chete zvakare. Kana mwedzi ukangofamba zvishoma kubva kunyika, mvura dzomumakugwa dzinokwira dzouya panyika. Kana ukadzika, makugwa anongoutevera. Ihondo huru yaMwari apa. Pandakafunga nezvei, ihondo huru yaMwari iyo. Zvino takaenda kudorara, uyezve takatanga kufunga kuti hakuna chimwe chazvo chinobva munzvimbo yacho. Zvose zvinogara munzvimbo yazvo. Uye kana paine kufamba kwose pakati pazvo pane chikodzero, uye zvinotokanganisa nyika ino. Tichangobva kuona zvibereko zvazvo iko zvino kubva pakufamba kwezvimwe zvazvo tichienda mune dzimwe nzvimbo. Zvine zvazvinoita, zvinokanganisa zvose. Zvino ndakafunga zvakare kuti kana hondo huru yekudenga iyo yakadai ichifanira kuchengeta nzvimbo dzayo kuti zvose zvive neurongwa hwakanaka, zvakatodii nenyonganyonga yehondo yepanyika? Kuti apo chimwe chete chikabuda mugwara, chinokodzera sei zvose kusafamba zvakanaka? Urongwa hwose hwaMwari hunokanganisika kana nhengo imwe chete bedzi yabuda mugwara rayo. Tinofanira kushikairira kuchengetedza urongwa hwomweya. Uye ndingati kuna Mwari mangwanani ano, dai tikaudza iyi kuti ive sevhisi yekupodzwa yamazviro kwazvo, kuti tichachengeta chikamu chino boka iri rataunganidza pasi pedenga rino mangwanani ano mukuwirirana, kuti mweya mutsvene uchagadza nhengo imwe neimwe yomutumbi iyo iripo pano mangwanani ano mukuwirirana uku kusvikira pachazova nekupodzwa kwemweya nemuviri kana tikangochengeta nzvimbo dzedu. Zvino sezvandambotaura pakutanga, mudzimai uyu aivarekedza iyo chiremba Holbrook vakabvisa vaizonobvisa. Zvino Mwari vakakodzera ruzha rwuya kuti rwuye mukiriniki uye ndokubvisa kenza pakasasara kana vaga zvaro. Hamuzivi here kuti Mwari mumwe chete ari pano?
And the only thing that he is waiting for is for his
uye chinhu chimwe chaari kumirira ndechekuti hondo yake ichimira munzvimbo yayo senyeredzi dziri panzvimbo dzadzo. Zvino munoziva, takave nehondo dzichitevera dzimwe hondo uye guru rehondo, uye kana nyika ikararama tichave nehondo zhinji. Asi munocherechedza here kuti kune masimba maviri pasi rose, kubva pakusawirirana pakati pendudzi dzavanhu uye kusawirirana pakati pemumwe nomumwe, uye zvose zvinongova pamasimba maviri. Pane masimba maviri bedzi, uye pane umambo huviri. Masimba maviri neumambo huviri. Zvimwe zvose zvinhu zvidikidiki zvakabatanidzwa nerimwe ramasimba aya. Masimba awa isimba raMwari nesimba raSatani. Ndizvo zviri, hondo yose, nyonganiso yose, chose chinouya chinotongwa nesimba raMwari kana kuti simba raSatani, nokuti ndiwo masimba maviri oga aripo. Zvino ndiro simba reupenyu nesimba rerufu. Zvino ndiwo bedzi masimba maviri. Satani anokwanisa bedzi simba rake raanaro, isimba raMwari raakatsveyamisa. Harisi simba ramazviro kwazvo, kutsveyamiswa kwesi bara mwari zvose satan zvaanazvo rufu upenyu hwatsveyamiswa nhema ichokwadi chisina kutaurwa muchokwadi maona upobwe chiitiko chashandiswa zvisizvo chiitiko chakarurama chaitwa zvisizvo maona chose satani chaanacho nechimwe chinhu chakatsveyamiswa asi isimba zvino isu takagara pano nhasi rimwe kana rimwe ramasimba awa riri kuzotishandisa saka ngatirasire kunze rakaipa racho ngatitorei nzvimbo dzedu senyeredzi dzomudenga sezvarinotaura bhaibheri nyeredzi dzinongomeya meya mubhuku rajudhasi dzichibudisa furo rokunyadziswa kwadzo zvino hatidi kuva nyeredzi dzinongomeya meya hameno kana izvi zviri izvo hameno kana izvi zvakanaka hameno kana zvichazoitika hameno kuti zvingazoitika sei usatetereka gara wakaita senyeredzi idzo dzedenga semusoja wamazviro kwazvo panzvimbo yake yebasa mira apo uchitenda upenyu nerufu zvino hondo kana iri hondo yamazviro kwazvo nyika ichigadzirira kundorwa neimwe nyika inofanira kutanga yagara pasi nekuona kuti chii chakanaka uye chii chisakafanira uye kuti vangagona kundorwa nenyika iyo here kana kwete jesu akazvidzidzisa izvi zvino dai vanhu vakadaro dai nyika dzi dzikagara pasi dzomira nekufunga zvinhu izvi mativi ose tingadai tisingazovazve nedzimwe hondo zvino tinoona kana munhu asingaiti izvi kana vatungamiriri vavarwi venyika vasingagari pasi kutanga voona kuti vari mukururama uye kuti donzvo nechinangwa chavo zvakanaka uye kuti vane simba rakakwana rokuti vagokunda hondo inouya zvino vakasadaro zvechokwadi vanokundwa ndopakaita mutungamiriri wemauto Caster hosho yake ine rufu mutungamiriri Caster sezvandinonzwa akarayirwa kubva kuhurumende kuti asapinde munyika yavasiux nokuti yakanga iri nguva yavo yokunamata yakanga iri nguva yekushumira vakanga vaine mabiko asi Caster akadhakwa akafunga kuti achangozviita zvakadaro ari kuyambuka kana dai arayirwa kudaro kana kuti asira uyezve vakatopfuura vamwe varume vasine mhosva vakavapfuura ndinofunga kuti vakabaya vamwe vavo vakanga vari mascouts kunze vaitsvaga zvokudya zvokupa vanhu vavo avo vaikunoshumira zvino Caster pakuyambuka akavaona ndokufunga kuti vaitsvaga vedivi rake ndokubva avapfuura mascouts aya uye mascouts aya akapukunyuka ndokudzoka chii chavakaita vakanozvishongedza nezvombo ndokubva vauya zvino uku ndiko kwakava kuguma kwemutungamiriri Caster nokuti hahana kugara pasi akatanga afunga iye wakanga asina chokuita ikoko wakanga asina kodzero yekuva ikoko wakanga adzinga maindia kubva kumahombekombe ekumabvazuva rwendo rwose kuyambukira kumavirira zvakadaro zvino vakanga vanyorerana chibvumirano asi iye akachikora chibvumirano ichocho zvino iye paakachikora chibvumirano ndipo paakakundwa pakurwa zvino saka varwi chokutanga mukugadzirira kurwa kutanga panofanira kuva navakasarudzwa vamwe varwi vanofanira kupfeka hanzu dzokurwa vanofanira kuva vakadzidziswa kurwa uye ndinotenda kuti hondo hurusa iyo yatichamborwiwa yagadzirira kuti ichiitika ndinotenda kuti mwari anga achisanangura varwi vake ndinotenda kuti anga achivapfekedza nekuvadzidzisa uye nzvimbo yokurwira yagadzirwa kugadzirira kuti ichitanga iyi hondo huru yekutanga iyo yatichamborwiwa yakatanga kudenga apo Mikaeri negirozi dzake vakarwa naRusiferi negirozi dzake payakatanga iyo hondo yokutanga yaiva kudenga Saka chibi achina kutanga panyika. Saka tangira kudega. Saka zino chaka katwa pasi kubva kudega. Kubudiswa kunze kwedega. Chikauya panyika. Ndokuwira pavanhu. Zvino hodo yakabva kugirozi. Ikazova hodo yavanhu. Zvino Satani akauya kuzoparadza zvakasikwa zvaMwari. Izvo Mwari akazvisikira kuti zvive zvake. Satani wakanga auya kuzoparadza izvo. Ndicho chaiva chinangwa chake chokuzoparadza. Zvino hodo yakatanga pano panyika ikatanga matiri uye yanga ichibaka kubva kare kusvikana nhasi. Zvino hodo yese isati yatangwa, vanofanira kutanga vasarudza nzvimbo yekusonganira kana kuti nzvimbo iyo hodo ichazorwirwa. Nzvimbo yakasanangurwa muhodo yekutanga yepasi rose yanga yakanyatsogadzwa munzvimbo isina muridzi umo vakandorwira. Saka panofanira kuva nenzvimbo yakasanangurwa seapo Israeri yakaenda kundorwa navaFiristiya paiva nemakomo kumativi ose epavakanga vakaungana. Apa ndipo pakabuda Goriati akadanidzira kuhondo dzeIsraeri. Ndipo Dhavhidha akasangana naye mumupata. Apa akayambuka karukova kadiki kaipinda nepakati pamakomo maviri akanhoga matombo. Panofanira kuva nenzvimbo yakasanangurwa. Uye mune izvi pane nenzvimbo yawiriranwa navaviri, nzvimbo isina muridzi, uye vanorwira pano panzvimbo iyi. Havangoti mumwe anorwa pano uye mumwe zasi uko mumwe omhanyana papa. Pane pokurwira apo vanosangana nokuedzana masimba. Apo hondo imwe inoedza simba rayo pane imwe hondo, nzvimbo yakawiriranwa kusangana. Zvino batai musapotsa izvi. Zvino hondo huru iyi payakatanga panyika paifanira kuva nenzvimbo yakawiriranwa pokusangana. Paifanira kuva nenzvimbo yakasanangurwa kuti hondo itange uye kuti hondo ibake. Zvino nzvimbo iyi yokurwira yakatanga mupfungwa dzomunhu. Umu ndimo munotanga hondo. Pfungwa dzemunhu dzakasarudzwa kuti dzive nzvimbo yehondo. Apo yakatanga. Uye imhaka yokuti sarudzo dzinoitwa mupfungwa mumusoro. Zvino havana kuzvitanga zvichibva pane rimwe sangano. Havana kuzvitanga zvichibva pane zvimwe zvinhu. Nzvimbo hadzina kutanga ipapo. Naizvozvo sangano harigoni kuita basa raMwari. Nokuti nzvimbo yekurwira paunofanira kusangana nemuvengi wako iri mupfungwa. Unofanira kuita sarudzo yako. Inosangana newe. Ndinoda kuti musikana mudiki uyu pano ari kurwarisa ateerese zvino kune izvi. Kuteereresa kwazvo. Sarudzo dzinoitwa mupfungwa mumusoro. Ndipo paanosangana newe Satani. Uye sarudzo ndizvo zvadziri. Nokuti Mwari akaita munhu nenzira iyoyo. Zvino ndine dai wanga wakatarisa pane zvandakanyora pano, ndakadhiro wakabepo. Ndakanga ndinako pano kwete nguva yapfuura pandakakashandisa pabhodhi. Munhu akangogadzirwa sezvakaitwa tsanga yegorosi. Imbeu. Uye munhu imbeu. Panyama, uri mbeu yababa namai vako, uye upenyu wakabva kuna baba, nyama ikabva kuna mai. Saka zviviri pamwe chete, zaine neropa zvobatana, uye mukati mechizenga cheropa mune upenyu, uye mukati umo zvinotanga kukura zvichigadzira mwana. Zvino mbeu yose ine debe rokunze. Mukati mune munyefu, uye mukati memunyefu mune mbodzi youpenyu. Zvakanaka, ndiwo magadzirirwo atakaitwa. Tiri mutumbi, munhu womukati, uye mweya. Kunze mutumbi idebe, mukati maizvo hana yomukati nezvakadaro. Mune munhu womukati, uye mukati memunhu womukati mune mweya, uye mweya unotonga zvimwe izvi zvose. Zvino kana ukagara pasi paunosvika kumba wodhirowa madenderedzwa madiki matatu, uchaona kuti mutumbi wekunze une pfungwa shanu dzaunoshanda nadzo. Dzinova idzo: kuona, kuravira, kuzwa kwekubata kudowidza nekuzwa nezeve ndidzo pfungwa shanu dzinoshandiswa nomuviri womunhu mukati momutumbi mune munhu womukati uye munhu womukati anodavirira kukufungidzira hana kurangarira kushandisa njere uye zvido ndizvo zvinhu zvinoshanda nomunhu womukati asi mweya une pfungwa imwe chete mweya ngatizvibatei mweya une pfungwa imwe chete uye pfungwa iyi inorudzira kutenda kana kupokana ndizvo chaizvo izvo uye pane nzira imwe inosvika pauri ndiko kuzvisarudzira sedunga munhu unogona kugamuchira kupokana kana kuti unogona kugamuchira kutenda chero chimwe chete apa chaunoda kushanda nacho naizvozvo satani akatanga nepanokosha kuti akonzere mweya wemunhu kuti upokane pashoko ramwari mwari akatanga nepanokosha akawarira shoko rake mumweya uyu hezvo kwamuri ndizvo zvazvinoita kana chechi ino izvozvi ikagona kubatanidzwa uye ikarukwa pamwe chete zvokuti munhu wese anenge ari muhumwe pasina kana mubvuri wekupokana kwese hakuzovi nemunhu ane utera pakati pedu mumaminitsi mashanu anotevera hakungavi nemumwe achashuva mweya mutsvene asi anotougamuchira kana mukangogona kuti chinhu icho chigadzirike zvino ndipo panotanga hondo imo mupfungwa dzako kana uchida zvinorangarira hadzisi saidzi dzechikristu uye pfungwa yomunhu pamusoro pezvinobatika izvo hazvina pfungwa dzinogamuchira upenyu hunova iro shoko ramwari roudza upenyu pfungwa dzako bedzi hadzigone kuzviita asi shoko ramwari rapidzwa mugwara repfungwa dzako maona haisi pfungwa sezvazvinoitwa nevesaidzi dzechikristu pfungwa yomunhu pamusoro pezvinobatika kwete haizvi hazvisiri izvo asi pfungwa dzako dzinorigamuchira dzinoribata pfungwa dzako dzinotungamirirwa nei nomweya wako zvino mweya wako unobata shoko ramwari uye ndicho chinhu chine upenyu machiri chinounza upenyu mauri hama kana izvi zvaitika upenyu paunodzika negwara iro kupinda mauri iro shoko ramwari rinobva raratidzwa nomauri kana mukagara mandiri uye mashoko angu akagara mamuri zvinokumbirai zvamunoda muchazviitirwa zvino izvo zvinoitei kubva pakati pemwoyo panova nemunhu wemukati kubva ipapo zvinoenda mberi zvichipinda mugwara roga roga dambudziko nderokuti takamira mukati umu tiine kupokana kuzhinji tichiedza kutambira zviri kunze uko unofanira kurega izvozvo wodzika negwara iro rine shoko ramwari rechokwadi uyezve rinobuda kunze pacharo roga ndezviri mukati ndizvo zvinhu zvine basa zviri mukati satani masvikiri ake ndeekubva nemukati zvino unoti handidi handinwi handiiti zvinhu izvi izvo hazvinei nechokuita nazvo maona ndezviri mukati hazvina basa kuti wakanaka sei kuti une tsika sei wakatendeka sei zvinhu izvo zvinoremekedzwa asi jesu akati kunze kwekuti munhu aberekwa kutsva maona panofanira kuva nechimwe chinhu chinoitika mukati kana usina zvinongova zvipfeko zvekunze nokuti mukati memwoyo wako unoshuvira kuzviita zvakadaro hazvifaniri kuva zvekunze zvinofanira kuva zvamazviro kwazvo zvino pane nzira imwe chete bedzi iyo zvingagona kudzika nayo ndiyo nzira yekuzvisarudzira zvopinda mumunhu wemukati kubudikidza nepfungwa dzako munhu sezvaanofunga mumwoyo make ndizvo zvaari kana ukati kugomo iri ibva usina kupokana mumwoyo mako asi uchitenda kuti zvawakumbira zvichaitika unova nazvo zvawakumbira mazvibata ezvo kwauri maona heyo nzvimbo yokurwira dai mukangoita kuti zvitangise kutanga tine shungu dzekuona zvinhu zvichiitwa tine shungu dzokuitira mwari chimwe chinhu mudzimai mudiki uyu asi shungu pasina kugadzika ane shungu dzokuti ararame anoda kupora vamwe varipo pano vanoda kupora uye kana tikanzwa nezvedambudziko iro sachiremba kubuswa kwa kafa. Zvinhu zvikuru zvemasimba izvo Mwari wedu akaita. Zvinotipa shungu. Zvino chikuru ndechichi. Tinoedza kubata izvi nepfungwa idzi. Kuti tibate chinhu chiri uku. Sehana. Vanhu vazhinji nguva dzakawanda vakazvokabisa shoko. Uye handina kunzwisiswa pane izvi kudaidzira vanhu kuaritari. Ini ndakati handina kunyanya kudadira vanhu kuaritari. Zvisingarevi kuti haufaniri kudadira vanhu kuaritari. Asi mumwe munhu ngaabate mumwe ruoko ati, "Oh, hama John, munozivei, ini nevitakatiri vavakidzani nguva yose iyi. Uyai pano paaritari. Fuga mai. Chii chaari kuita? Ndinosvika kuti dai ndanga ndine bhodhi rekunyora pano ndaikuratidzai kuti chii chaari kuita. Ari kuedza kushanda nomumunhu womukati wake achishandisa zvino. Izvo hazvishandi. Harisi iro gwara racho. Zviro kwazvo harisiro. Vamwe ari kushanda muchii dangariro kupfurikidza nemupfungwa yemunhu wemukati. Oh, hama John, mai vana mai vakanaka vakafa nguva refu yapfuura. Dangariro. Maona, hauzviiti saizvozvo. Zvinofanira kuuya nemutsara hwekuzvisarudzira wakangosuruguka. Iwe pachako regedzera shoko raMwari. Hauyi nokuti amai vako vaiva munhu wakanaka. Hauyi nokuti uri pavagadzari vakanaka. Unouya nokuti Mwari anokudana kuti uye, uye unogamuchira pashoko rake. Shoko iroro ndiro rinoreva zvose. Shoko iroro kana ukabvisa zvinhu zvose kubva panzira, hana yose, pfungwa dzose, womborega shoko ripinde mukati. Shoko iroro rinobereka chaizvo izvo. Pano orai kuti rakafukidzwa nei. Iwe unoti, saka zvino unoti saka izvozvi hana nepfungwa idzi nezvakadaro hazvinei chokuita nazvo. Hama Branham, zviro kwazvo zvine chokuita. Asi ukarega shoko richipinda uye worifukidza nehana, zvino haringagoni kukura rinozova shoko rakaremara. Wati wamboona here tsanga yakanaka yechibage yakadyarwa muvhu? Muti wowira pamusoro payo inozokura yakakombama. Muzambirika wese chinhu chose chinokura chinodaro nokuti chimwe chinhu chachi pigaidza. Zvino ndicho chakakanganisika nokutenda kwedu kwependekosta nhasi. Tatendera zvinhu zvizhinji kukuipigaidza iko kutenda kwatakadzidziswa. Iwo Mweya Mutsvene wange uchirarama matiri. Tatendera zvinhu zvizhinjisa tichitarisa pane mumwe munhu. Zvino dhiabhorosi anogara achiedza kukudongedzera pane kukudika kwomumwe, asi ari kuedza kukuisa kure nechapupu chemazviro kwazvo chechokwadi. Achakudongedzera kumunyengeri pane imwe nguva uyo aitevedzera chimwe chinhu. Iye haana kuchiita nokuti waitevedzera. Asi kana zvabva pachitubu chechokwadi cheshoko raMwari, denga nenyika zvichapfuura. Asi shoko rangu haringapfuuri. Zvinofanira kugara zvakadaro. Unozviona here izvi, hanzvadzi? Rinofanira kugamuchirwa mupfungwa uye rozotendwa nemwoyo. Zvino shoko raMwari rozoita ramazviro kwazvo, uye pfungwa dzose dzomunhu wemukati nomuviri dzinobva dzasukwa neMweya Mutsvene. Naizvozvo pfungwa yako yaMwari, hana yako pana Mwari, nezvose zvoumwari zvinoyerera nemauri. Hapachina kupokana papi zvapo. Hapana chinhu chikasimuka. Hakuna chinozogona kuuya mudangariro choti, "Zvino tinorangarira muzari Jones vakaedza kuvimba naMwari, uye muzari wakati newakati muzari Doe vakaedza kuvimba naMwari kuti vapodzwe imwe guva uye vakakundikana." Maona? Asi kana gwara iri rakacheneswa nokusukwa razadzwa mukati noMweya Mutsvene, izvo hazvitombouyi mudangariro. Hazvina mhosva namuzari Jones nezvavakaita. Ndiwe naMwari pamwe chete pasina mumwezve. Asi ivi vaviri hezvo kwamuri, heyo hondo yenyu. Murayire pokutanga, mumise afe munzira yake. Hazvisiri zvokuti unogona sei kuita kuti hondo irambe iripo. Ndezvokuti imise iko zvino. Kana ukauya uchiramba uchirangarira nehana nezvose uchifunga kuti zvino ndingangokundika, zvingangova zvisina kunaka, usamboita izvozvo zvachose. Iwe kanda parutivi zvose, wovhura gwara uye uti, "Mwari, shoko renyu ichokwadi nekusingapere uye rakaitirwa ini." Kana chechi yose ikakundika, kana pasi rose rikakundika, asi ini handigone kukundika nokuti ndiri kutora shoko renyu. Heyo hondo, ndizvo zvine basa. Nemhaka yeye Mwari wamasimba ose angabvisa kenza kubva pazamu remukadzi pachisara pasina vanga, asi osiya mwana akarara achifa. kwete chakabiri. Musikana mdiki akauya pano ngova shoma ya fura achibva kuchikoro chesekondari. Amai vake vakati dala vakati. Hamba Branham, vanasikana wangu ane chirwere cheHodgkin. Ikenza inoita mapudu. Uye vanachiremba vakatora chibedu kubva pane chakabva pauru yake vakachitumira kunoongororwa. Zvino chaiva Hodgkin yakakwana. Saka akati chinotevera chinogona kuitika pamwoyo wake. Kana chikadaro unobva atisiya. Akati iye haana nenziya zviri kuitika nayo ane zvisinei mwedzi ingangoita mitatu yokurarama. Amai vacho vakati zvoita sei? Ndomudzosera kuchikoro here? Akati regai aende nokuti pamwe achatisiya nokukasika. Uye akati ingomuregai aende uye ararame upenyu hwamazuva ose sezvaanokwanisa. Musamuudze chinhu pamusoro pazvo. Saka mudzimai uyu akati kwandiri, ndoita sei? Ndikati uyai naye mumuise mumutsetse wekunamatirwa. Uye ndikati ivi muuye naye ndikanzwa mamwe mazwiro anoshamisa. Zvino apo musikana muduku uyu paakauya makwanani iwayo, nemiromo yanga yakapedwa bluu nezvekuzora zora uye chikoro sezvachinotendera. Zvino zvino kamuri kadiki kakauya, ndanga ndisingazivi kuti ndiani vanga vachizotifonera. Ndakabata ruoko rwake ndikati makwanani anzvadzi, hoyu apo anga ari iye. Munguva shoma ndakatarisa kuna amai vake ndikaona vose vasina Mwari, vasina Kristu. Ndikati mungatarisira kupozwa pakadai sei? Mungagamuchira Jesu Kristu semuponesi wenyu here? Ndikati mungauya kudziva iri nekuzobhabhatidzwa muzita raJesu Kristu kuti muregererwe zvivi? Vakati tichazviita izvozvo. Munoziva kuti chii chakaitika? Mukadzi uyu angange akagara ipano makwanani ano. Vazhinji venyu munoziva nyaya iyi. Hama Mike Egan, mumwe wevabati veumwe pano, vakaona nyaya iyi. Ava kutosvika makore mana kana mashanu akapfuura. Musikana mudiki akaendeswa kuna chiremba zvakare. Pakasaonekwa kana mufananidzo wechirwere cheHodgkin paari. Chii changa chanetsa? Waifanira kuvhura gwara kutanga. Unofanira kutora murwi iye mweya mutsvene womuisa mberi pakurwa. Izvi zvinotora shoko raMwari. Iye ndiye shoko uye anomira ipapo. Hakuna chinhu chinogona kurimisa. Hakuna gwara roga roga racheneswa sezvakangoita bhaira. Zvifemeso zvaro zvikavharwa. Ukaisa moto mukati rinoputika. Ndiro dambudziko rine vakristu vazhinji anoputika putika. Nderokuti havabvisi china mumakwara avo. Havadziki kupinda mukati. Unofanira kuchenesa hana, dangariro, pfungwa, kuisa zvose parutivi uye kubva mukati zvichibuda kunze neshoko raMwari risina kusvibiswa, nokuti ndiro chokwadi. Hazvina mhosva kana zvurugumi vakafa kudivi rino. Nhasi vachivimba zvurugumi vakafa kudivi iro. Magwana vachivimba izvozvo hazvina chokuita neni. Tini munhu wacho? Tini wacho ari kuvimba? Tini wacho ari kuzvitenda? Uye tinoona kumashure kana taida kuvhura makwara edu zvino, kana tichikwanisa kuti tione, tinoona uyu neuyo uye neuyu neuyo zvuru zvavanhu vachipupura. Asi diabhorosi anoedza kudzoka oona kana achigona kupinda muhake, oita kuti hondo yako iparare. Zvino kana une pfungwa dzako, ona kuravira, kunzwa nekugunzva, kunhuhwidza nokunzwa nenzeve, zvakanaka zvose. Asi usaviba nadzo kunze kwekuti kana dzichiwirirana neshoko dzose dzakanaka. Asi kana dzisingawirirani neshoko usadziteerera. Zvino pfungwa, hana, ndangariro, kushandisa njere nezvido zvose zvakanaka kana zviwirirana neshoko. Asi kana zvido zvako zvisingawirirani neshoko, zvibvise, ufuridze mukana, uzaruke nekukasika. Vaona, kana kushandisa njere dzako zvisingawirirani neshoko, ibva padziri. Ndizvozvo injini kana ndangariro yako kana pfungwa kana hana yako, chipi kana chipi chisingawirirane neicho chiri mukati, chibvise mauri. Wava nezvino, wava neurongwa hwenyeredzi dzekudenga. Hareruya! NdiMwari wakaisa nyeredzi muurongwa. Akati rambirai ipapo kusvikira ndakudanai. Dzinogara ipapo, hapana chinodziita kuti dzibve. Kana Mwari akagona kuisa munhu muruoko rwake kusvikira iye atora pfungwa dzose, hana, zvose zvabviswa, zvasukwa kusvikira zvamira naMwari mumweya. Hakuna mweya wakaipa pasi rose ungaisa kupokana mukati imomo. Ndizvozvo anogona kuuya oti hausati wava kunzwa zviri nani. Hana yako haichatirimuski nazvo. Mukana wako wavhurika, unodaidzira hareruya. Mukana mauri wakachena, unoridza pembe kuphinya kuna mwari kunopenya zviro kwazvo pakachera nekujeka kuti shoko ramwari rishande nemauri simba ramwari maona icho chinhu chinokosha heyo nzvimbo yako yekurwira nzvimbo yako yekurwira iri pano pokutanga mukati kune muri wemukati mupfungwa dzako dzinozarura pfungwa isuwo kumunhu wemukati isuwo kumweya pfungwa dzinozaruka nekutambira mweya kana kuti dzinoramba mweya wacho unogona kuva nehana uye tumadziviro tudiki zvinongova tumadziviro tudiki nezvakadaro asi kana zvoda zvamazviro kwazvo pfungwa dzako dzinozvizarura pfungwa dzako dzinozvigamuchira izvi kana kuzviramba ndizvozvo shamwari mwari itai kuti pasava nemumwe chete anozvipotsa izvi maona ipfungwa dzako dzinovhura suo kana kuvhara suo nekuteerera kuhana yako kuteerera kundangariro yako kana kuteerera zvinhu zvako asi apo pfungwa dzako dzinozvizarira kubva kuzvinhu izvi nekurega mwari mweya weshoko rake kuti upinde unofuridzira zvimwe zvinhu zvose izvi kunze kukahadzika kwose kunobva kwaenda kutya kwose kunobva kwaenda manzwiro ose ekukahadzika anobva aenda manzwiro ose anoenda hapachisina chakamira ipapo asi shoko ramwari uye satani haagone kubisidzana naro kwete chakamiri iye haagone kurwisana naro zvino tinoziva kuti ndicho chokwadi hondo idzi dzange dzichipfuta kubva pazuva remubindu weedeni hondo yemupfungwa dzemunhu satani ndiye akaitanga akaitei apo akasangana naeva iye haana kuramba shoko ramwari asi iye akaripenda nependi chena akavhara tumwe tunzira tudiki pano pane imwe nzvimbo iye akati asi zviro kwazvo mwari Genesis 3:1 maona zviro kwazvo mwari zvose zvinhu izvi zvaakavimbisa iye akavimbisa aiziva kuti shoko raiva rakarurama asi aiziva kuti akanga asingagoni kubuda pachena achirirwisa zvakadaro asi iye akarikwerejera neshuga saamai vaititorera mushonga woedza kuisa moto wamarajisi mumafuta omupfuta zvangu ini zviri nani kuti wamafuta emupfuta asina moto wamarajisi chinhu chose chinonyengera maona ivo taimoga usiku uye vachitipa mafuta emarasha kuitira kuzarirwa uye vaisa mafuta emarasha ndokuisa shuga maari maona zvine unyengeri asi yaingopisa huro yako potse ichidzika mushure mekunge shuga yapera zvino ndizvo zvazviri shamwari satani anoedza kuva munyengeri pazviri anoedza kukuratidza chimwe chinhu chiri dani nzira yakapfava imwe nguva iri dani asi hakuna imwe pfungwa iri dani kupfuura yakaiswa namwari pakutanga shoko rake bata shoko iroro bata pariri rega iro ribatirire pauri gara ipapo naro ndicho chii ndicho chinhu chine basa hondo yakabaka apo eva akavhura pfungwa dzake kuti ateerere kushandisa kwenjere dzake ndiro buri rezvakapinda naro ndiro gwara razvakadzika naro kushandisa njere kwake iye mumunhu wake wemukati akashandisa njere maziso ake aiona iye akaona chikara chaiva chakanaka chakasvika chaiva nani pane murume wake chaiva namano kupfuura mhuka dzose dzesango uye pamwe chaiva munhu ari nani kupfuura murume wake chaitarisika sechikara chomunhurume chakamira tanga chakakura sei uye chaiedza kumuudza kuti chaiva chinhu chakakosha sei zvino chinhu chekutanga chaakaita akavhura pfungwa dzake zvino paakadaro kushanda kwenjere kwemunhu kwakazvibata sei hazvingatinakidza here izvi ndicho chinhu chaanoita kumukadzi nhasi mumwe mukadzi ane murume mudiki akanaka anowana murume hofori ane nyama dzakasimba-simba murume uyu achaedza kuvhura kushandiswa kwenjere rangarira kuti ndisatani ndidiabolos kana kuti tazvipindurudza murume kumukadzi mukadzi kumurume zvinoenda kumativi ose chii chaanoita anoshanda musimba rekushandisa njere hana kana zvimwe anotanga kufamba nemo asi ipa shoko ramwari nzvimbo yekutanga munhu haagone kusvika pa haagone kutadza haleruya hezvinoi izvi zviri kutouya izvozvi pano munhu haagone kutadza kusvikira atanga aisa shoko ramwari parutivi haagoni kutadza ndiko kusatenda kusvikira kutanga abvisa shoko ramwari upo hwamwari haangatadzi evha akanga asingagoni kutadza kusvikira aisa shoko ramwari parutiri achivhura gwara rake rekushandisa njere mukati memunhu wemukati make ndokutanga kushandisa njere sei zviro kwazvo murume wangu haana kumbonditaurira zvinhu izvi asi ndinotenda kuti iwe akandiudza kuti ndisamboita zvinhu izvi asi unoziva anozviita zvechokwadi uye zvakajeka ini ndinotenda kuti zvingava zvinofadza nokuti uri kuzviita kuti zvive zvakajeka kwandiri maona ndopakaitika hondo yekutanga zvino kubudikidza nehondo iyoyi yakakonzera dzimwe hondo dzose uye kudeuka kweropa kwese kwakauya kwakakonzerwa ipapo muiden hahana kutenda shoko ramwari zvino kana chikamu chidiki chimwe chete cheshoko ramwari chisina kutendwa chakakonzera matambudziko ose ava tichadzokera sei tisingatendi shoko haugoni kuzviita unofanira kuzarura zvose zvimwe zvinhu izvi hana ndangariro uye kuti kushandisa njere nezvose zvimwe kukashira pasi kushandisa njere kwose hatishandisi njere pamusoro pazvo zvachose hapana zvachose tinongogamuchira shoko pakuti mwari akataura saizvozvo zvogadzira karwizi kanobatanidza pakati pako namwari zvino gwara rose rovhurika pakati pako iwe namwari iyeyo hondo yokutanga chaiyo mutsetse wemberi ngatisashandisei pfuti ngatishandisei bhambu reatomic ngatiitei basa iri nomazvo ngatishandisei bhambu reatomic ramwari ndicho chii ichocho hamba branham KUTENDA mushoko rake ndiro atomic bhambu ramwari rinodhura zvirwere nemweya yakaipa kurudyi nekuruboshwe rinozviparadza rinopatsanura rinoparadza rinotsemura chose chisina umwari kana bhambu iro rekutenda rawira mukati rine shoko ramwari rinoputisa mweya wakaipa wese chirwere chese hosha yese unoti izvi ndizvo here hamba brana zvino sei zvichiita pana vamwe uye zvisingaiti pana vamwe chikonzero ndechegwara unogona kutarisa nekuzviona izvi asi unofanira kuva nazvo muno umo wakatarisa nzira iyi kwete kunze uko wakatarisa mukati unofanira kuva mukati wakatarisa kunze maona haungagoni kuuya nekushandisa njere haugoni kuuya nemuzvimwe zvinhu izvi unofanira kuuya uchidzika negwara ramwari uchipinda mumunhu wemukati zvino unozviita sei izvi nderipi gwara rokupedzisira richakusvika pasi unoti pfungwa ini ndinogona kuzvinzwa izvo ya hezvo izvo aha ini ndingangozvinhuhwidza kana zvakangodero zvinhu izvi zviripo ya chinhu chinotevera unobva washandisa njere zvino zvinoita sekuti ari kuziva zvaari kutaura pamusoro pazvo chiremba ari kuti handigoni kupora izvi zvinofanira kuva ndizvo unoona ipapo wa watokanganisa ndidhiabhorosi akamira ipapo ndidhiabhorosi ari kuedza kupinza zvinhu izvi mauri usambozvitenda izvi hareruya shoko ramwari rakati ndicha pamusoro pezvinhu zvose ndinongoti ivai neutano hwakanaka ndizvozvo ungava seiko murwi wamazviro kwazvo kunze uko maona ndinoda kuti muve neutano hwakanaka hezvo izvo ipapo chaipo makwara iwayo ingomatora womavhura kwete kungoda kumanyenyeredza zvino kana satani akagona kupinda naimomo kupinda nepane izvi hana nezvimwe zvinhu izvi zvino anodzika kusvika kwokupedzisira kwemunhu wemukati mupfungwa zvino kana akagona kungokuwana iwe hauzombotarisiri pane chimwe chazvo kusvikira watanga nokumuregera achipinda mukati umo unotomurega kuti apinde zvino kana apinda ava nokutonga zvino chii chaanozoita anotanga kushandisa hana anotanga kushandisa ichi kushandisa nzira iyi inobudisira zvinhu kunze ndicho chii ichi kuona kuravira kunhuhwidza kunzwa nenzeve kufungidzira hana yemukati ndangariro kushandisa njere zvido anotanga kushandisa tumagwara tudiki twakasiyana-siyana kana bedzi achigona kupinda mukati pamusoro peichi chiri apo anotopinda mupfungwa dzako kutanga uye ndiwe unotomugamuchira zvinogona teererai zvinogona kurovera pauri asi hazvigone kusvika kwauri kusvikira wazvibvumira satani apo akauya kuna evha akati unoziva muchero uyu unonaka iye akamira kwechinguva ndipo paakakanganisa apo paakamira kwechinguva usamirira pasina wava nemharidzo Jesu anorarama waharibu pozi diyo mbarizo yacho usambirira pasina rega kushandisa njere rega chimwe zvechiri chose asi akamira kwechiguva ipo Satan akafamba achipinda mukati mupfungwa akati zvino zvinoita sezviri musoro oh usaita zvakadaro ingotora zvakataurwa naMwari Abrahama chii chaitika dai akamira kuti ashandise pfungwa apo akamuudza kuti aizoita mwana naSara uyo akanga ava namakore makumi matanhatu nemashanu naiye ane makumi manomwe nemashanu uye apo akanga ava nezana uye iye aiva nemakumi mapfumbamwe iye aipupura kuti shoko ramwari ichokwadi uye akatora zvinhu izvo zvanga zvisipo sezvaivapo maona iye kunyange tariro paiva netariro here iye haana kushandisa kunyange tariro zvakanaka iwe unoti ndinotarisira ndinogona kupora ndinotarisira kuti ndichange ndapora ndinotarisira kuwana mweya mutsvene ndinotarisira kuti ndiri mukristu ndinotarisira kuti ndiite izvi handizvo Abrahama haana kana kutarisa pana izvozvo ameni pasina tariro iye zvakadaro akatenda shoko ramwari kutenda kunopfuura tariro kutenda kunobva mukati umo mukati nemukati kutenda kunobva imomo iye anopinda sei mukati kubudikidza nepfungwa idzi iri suo pokurwira apa zvino kana hondo dzamirisana zvino dhiabhorosi akatarisana nemwoyo woga woga makwanari ano akagarira pamwoyo wekamusikana kadiki aka akagarira pamwoyo yenyu iye akagara kwose kwakatenderedza uko ari kuti oh ndakakuona uchibhoedza kare ndakambozvinzwa kare mudzingire kunze ndizvozvo chete mudzingire kunze bhaibheri rati kudiniko pano pamusoro wenyaya yedu mudzingire kunze ndizvozvo mudzingire kunze tadzidziswa isu ndinofunga dambudziko chiiko patiri vaparidzi ndinoshamisika kuti imhando iyi yekudzidziswa yatakapiwa mwari ari kudzidzisira hondo huru iyi Mateo 24 yakati apo uye Daniel 12 yakati pachazova nenguva yekutambudzika isati yakambovapo panyika kare zvino isu tiri kurarama munguva iyoyo apo tsika nedzidzo nezvinhu zvafungidza shoko ramwari nekupinda mukushandisa njere nezvakadaro kurwa kuriko zvino ndiani uchamira hareruya hondo yagadzirira kutanga yamirira zvino tarira kuti muvengi watinaye mukuru sei mhiri uko ndiani uchafanana nadhavhidha akati ini munomira nokurega mufiristiya uyu asina kudzingiswa achishora hondo dzamwari mupenyu ndichaenda kunorwa naye ameni mwari anoda varume nevakadzi makwanani ano avo vanogona kusimuka vachiti ndichatora ishe pashoko rake ameni hazvina basa kuti chii chinokundika kana kuti ichi kana icho nechakaitwa neicho izvo hazvinei chino chokuita nazvo imi vana sauro navakadaro kana muri kumutya dzokerai kwamakafanira asi hondo yamwari iri kuenda mberi ameni varume vane ushingi varume vane kutenda varume vane simba varume vane kunzwisisa havafaniri kuva vakachenjera havafaniri kuva vakadzidza vanofanira kuva nevikana mwari anotora tuvikana itwotwo tudiki akamira kwechinguva kuti ashandise njere achiti zvakanaka zvino regai tione zvakanaka saizvozvo zvingaita seitika mukadzi mudiki uyu makwanani ano hapana kugadzika kuti chiremba akamuudza kuti iye atava pedyo nekumagumo enzira hapana zvingachagona kuitwa zvakanaka zvino ndiye chiremba uyu handimushori murume uyu ndewezvesainzi iye anoona kuti chirwere chatokurira muviri wemwana zvapfuurira zvose haana mushonga unogona kuchimisa saka kana kenza yakunda mukadzi uyo chokwadi rufu rwakunda mwana uyu asi mutungamiriri wedu mukuru hareruya wemauto makuru ayo iye ndiye kumuka neupenyu hapana chinogona kumukunda iye hareruya pfungwa dzehondo dziri muvatungamiriri uchenjeri Rommel mugermany ndiye waiva njere dzegermany kwete Hitler Rommel ndizvozvo Eisenhower varume vehondo Patton varume avo vaiva pamberi zvaienderana nekuti vaparayiro yakarerekera kudivi ripi unotevera mutungamiriri wako kana ari mhando kwayo yemutungamiriri kana iye ari mhando kwayo kana ari mutungamiriri ane nyeredzi ina kana akaedzwa akaone kwa akafanira utevere kunyange zvikaita sezvisizvo kwauri enderera kusvikira mberi ita sezvaanokuudza haleruya tine mutungamiriri ane nyeredzi shanu dzoubare anopereterwa JESU achiisa nyeredzi shanu panesu KUTENGA asati ambokundwa pakurwa haleruya akakunda rufu gehena neguva bvisai mweya yakaipa munzira iye ndiye kapteni mukuru saka dhiabhorosi hatitombomuoni hondo husa yatiyambopfuta yatogadzirirwa iko zvino zvamazviro kwazvo ndizvo haleruya kana ndikafunga pamusoro pazvo apo ndakamira ndikaona achiita zvinhu kuona achizarura zvinhu kuisa zvinhu pachena achiti zvichaitika nenzira iyi uye nenzira iyo uye hezvo zvova saizvozvo votarira kumashure ukoti ndiani mutungamiriri mukuru uyu handitarisi shure kuti ndione kana ari chirema nhingi nanhingi ndinoona mutungamiriri zvaakataura ndiye mutungamiriri weruponeso rwedu haleruya ruponeso chii rudzikinuro mwari ngaakudzwe ndiye mutungamiriri werudzikinuro rwedu nguva huru yekumbisidzana yasvika haleruya musoja nenhumbi dzokurwa dzichipenya mavara adzo achivaima kutenda nekukahadzika zvamirisana mauri mutebhenakeri ino magwanani ano kukahadzika kune rumwe rutivi kutenda kune rumwezve varwi irai panzvimbo dzenyu dzebasa haleruya mutungamiriri wedu iyo nyeredzi yemagwanani anotungamirira mberi haazombodzokeri shure iye haazombo hazivi shoko rinonzi kudzokera shure haazombodzokera shure ameni zviro kwazvo hondo hurusa yatiyamborwiwa iri kuitika imo muno izvozvi hongu changamire pakati peupenyu nerufu pakati pehosha neutano pakati pekutenda nekukahadzika zvangu pakati pekusununguka nekusungwa hondo iri kuitika penyesai mapfumo enyu varwi chenesai nhumi dzokurwa mwari ari kugadzirira varwi vake ameni mwari anozodza hondo yake america inopfekedza varwi vayo nezvakanakisisa zvainogona kuvapfekedza nazvo heti dzamatare nenhumi dzokurwa uye chero zvavanazvo motokari dzakasimba dzehondo nechero zvavanogona kupfeka mwari anopfekedza hondo yake haleruya imhando iyi yemidziyo yatinoshandisa mweya wemunondo iro shoko ramwari ameni shoko ramwari rinopinza kupfuura munondo unocheka kwese vahebheru 4 rinobaya kusvika kunyange panoparadzana mamondo mongo namapfupa rinoona kunyange zvinofungwa mupfungwa shoko ramwari kutenda shoko rake ndiyo nzira mwari yaanopa nayo zvombo kuvarwi ndizvo zvaakapa evha kuti azvirwire nazvo iye akaputsa chombo chake akazviita sei nokuvhura pfungwa dzake kuti ashandise njere aushandisi njere pashoko ramwari arina zvokushandisa njere iwe rinongova shoko ramwari hapana nokupokana pamusoro paro hapana zvokushandisa njere pariri ishoko ramwari zvapera izvo zvazvakaita zvapera zvachose uri kuona here zvandiri kureva mudikanwi ishoko ramwari mwari akarivimbisa mwari akataura kudaro vakati kuna abrahama unoziva sei kuti uchazova nemwana iyeye mwari wakadaro zvapera zvakanaka sei usinaye handizivi kuti ndirini pandinoziva naye asi ndichazova naye mwari wakadaro izvozvo hazvindimisi kana napadiki akada ko unoregererei kudzokera kumusha kwako kwawakabva ndiri mufambi nomupfuuri munyika ino ameni mwari wakavimbisa mwari achandipa mwana uyu imo munyika ino umo maakandituma haleruya mwari achakuponza imo muupo uhwu hwomweya mutsvene umo maakakutuma mwari achakupa iko zvitenda ameni zarura iwo makwara emunhu wemukati nepfungwa dzemutumbi pfungwa nehana wongorega shoko ramwari ripinde kutanga toora pfungwa iyoyo heyo nzvimbo yekurwira kwete kuti zvino dai ndaigona kunzwa kubwinya kwamwari kuchidona izvozvo hazvinei nechokuita nazvo kana nepadiki vhura pfungwa dzako ndiyo nzvimbo yekurwira ndimo munomirisana hondo ipo pano pamutsetse wehondo wepamberi pfungwa dzako dzivhure uti ini kupokana kwese ini ndinokahadzika nokupokana kwangu. Amen. Ndawakukadzika kupokana kwangu zvino. Ndawakutenda shoko raMwari. Hendinotouya Satani. Chimwe chinhu chava kuzoitika. Chokwadi chiri kuzoitika. Hongu chakamire. Anozodza varanda vake nomweya wake. Anovatumira vatumwa. Vanhu vanoita zvedambe nazvo. Dzimwe nguva vatumwa. Regai ndiende nemi kune chimwe chinhu pano kwemiriti. Ngativhurei pano kuna vaHebheru kwemiriti. VaHebheru chitsauko 4. Chitsauko 4. Uye ngati zvinoreva chitsauko chekutanga chavaHebheru. Uye ngativhurei pandima 14. Ko haisi yose here iyi mweya inoshumira yakatuma kubva yakatuma kuzoshumira avo vachazodya nhaka yokuponeswa here? Ndoupi wavatuma waakati kwaari, gara hako kuruoko rwangu rworudyi? Vatuma vose vaMwari. Zvino pano Bhaibheri rinodzoka rotiudza isu pano kuti Mwari anotuma vatuma. Mwari ngaakudzwe. Ivo chii? Mweya inoshumira. Mwari ngaakudzwe. Mweya inoshumira yakatuma kubva kupi? Kubva muupo hwaMwari kuti izoitei? Izoshumira shoko rake. Ameni. Haizi kuzoshumira dzimwe dzidziso dzerimwe boka resangano, asi kushumira shoko rake. Ndizvozvo mweya inoshumira yakatumwa. Tinoziva sei kuti ndiyo? Bhaibheri rakati shoko rashe rakauya kuvaprofita. Ndizvo here? Vatumwa ava vanoshumira shoko rake kubudikidza nomweya wake, kushumira shoko kubudikidza nomweya mutsvene. Uye mweya neshoko zvakauya kuvaprofita, uye vaprofita vaiva neshoko raMwari. Ndicho chikonzero vaigona kuita zvishamiso zvavaiita. Wakanga asiri munhu, waiva mweya waMwari mumunhu, mweya waKristu mumunhu. Nokuda kweshoko raMwari, ko iye wakanga aita sei? Akanga asuka gwara roga roga. Mwari akanga amusarudza uye akanga azadzwa nomweya mutsvene. Zvino akanga asisiri iye, ahana chaaiita kusvikira achiratidzwa muchiratidzo. Eriya akati pagomo reKameri, zvose izvi ndazviita pakurayira kwenyu. Zvino Ishe, itai kuti zvizikanwe kuti imi muri Mwari. Mwari ngaakudzwe. Ndakazviona kuvazhinji apo unoona mweya waMwari uchisvika panzvimbo, uye nzvimbo iyo yozodzwa. Kana kaboka kadiki kari muno makwanani ano kakangotora pfungwa idzi pano nokubvisa kukadzika kwose munzira, ungazokadzika zvakare sei? Kana uchiona vakafa vachibutswa, vakaremara vachifamba, mapofu achiona, matsi achinzwa, mutumwa washe mufananidzo wake wakaturikwa pano pamadziro, wakakandisa vesainzi vapfumo pasi kose kose. Ko iye anoita sei? Anogara neshoko. Amen. Zvinocheka mweya yakaipa yese. Hongu zvinodaro. Chinobva vachi mweya inoshumira yakatuma kubva pamberi paMwari kuzozodza vatauri veshoko vanogara neshoko, uye anotsigira shoko nezviratidzo zvichitevera zvinounza Jesu anogara ari zvimwe chete zuro, nhasi nekusingaperi. Heunoi ari apo? Tikakadzika sei apo iye akaedzwa nesainzi nezvemweya neimwe nzira yose yaungagona kuedza? Akaedzwa pano. Dambudziko chiko tiri mupfungwa dzedu? Tinovhura pfungwa dzedu kuchirutoti zvakanaka. Zvino handizivi kuti pamwe zvingave here kana kusava izvo here. Pamwe kana tikadzwa ndave nani mangwana? Izvozvo hazvina kana chimwe chekuita nazvo. Sezvatakagara ndichitaura, Abrahama aidai akati kuna Sara, akanga atodarika zera rekuva mudzimai. Unoziva zvatinoreva. Inguva yeupenyu zvekutevera mazuva ake 20. Maona, akanga ava nemakore ekuberekwa 65. Pamwe anga atodarika nemakore 10 kana 20. Zvino mumazuva mashoma iye akati kwaari, pamwe akati, unonzwa here pane musiyano mudiwa? Kwete kana nemusiyano zvawo. Izvozvo hazvina kana nechimwe chete chokuita nazvo. Tiri kuenda mberi zvakadaro. Zvakanaka zvino kana ukatanga zvakare semukadzi mudiki zvakare, tinoziva kubudikidza neropa iro reupenyu. Zvino zvakare tinoona kuti ndiro rinozoputira mwana, uye zvose zvichazenge zvakanaka. Zvino unonzwa musiyano here nhasi? Watova mwedzi kubva musi uyu akandivimbisa. Unonzwa here chero musiyano mudiwa? Kwete kana napadiki. Abrahama, hapana kana chiratidzo. Hapana. Ndichigori zvimwe chete zvandaigova kwemakore mashoma pfuura. Hapana kana mutsauko mudiki zvawo. Mwari ngaakudzwe. Ndiri kuzova naye zvakadaro. Unoreva Abrahama pa? Tarisa, kana aga kubibisa chokwadi adai akatipa chiratidzo nenzira iyi chokwadi aitipa chiratidzo haleluya chizvarwa chinohutera choupombwe chinotsvaka chiratidzo ndizvozvo aiva nechiratidzo chakanga chiri chii shoko ramwari ndicho chakanga chiri chiratidzo mwari angapodza mwana uyu sei shoko ramwari rakataura kudaro kana ndikanzwa manyawi kana kusanzwa manyawi kana ndi hazvinei kuti chii chinoitika mwari wakadaro zvapera abrahama akati tora mabhudhisi ako nezvose pamwe chete tiri kubva pano kuenda kune iyo nyika ndokupi kwauri kuenda ini handizivi ameni asi tiri kuenda zvakadaro hetinoi tava kuenda vakarongedza ndokuenda haleruya ndiro shoko ramwari chairo chiiko chaimubata chaiva mberi kwake vimbiso yamwari shoko ramwari tiri kuzoigamuchira ibva pakati pavanhu vorudzi rwako abrahama ndivo chiripo ndechekuti vanopokana uye vanhu vasingatendi vachakuita kuti uve muchimiro chavo ibvako zvipatsanure undiraramire chiiko ichi siya hana yako nepfungwa dzose shure kwako saizvozvo zarura pfungwa dzako uye urangarire kuti ndini uya urarame neni ameni mwari ari kudaidza mbeu yose yaabrahama mangwanani ano kuupenyu ihwohwo humwe chete hondo huru iripo iko zvino pasi rose mwari anoda vana vake kuti vazvipatsanure kubva kuyi kuona kuravira kunzwa nokubata kufemedza kunzwa nenzeve zvinongofungidzirwa hana ndangariro kushandisa pfungwa zvido nezvose vovhura pfungwa dzavo nokutendera shoko ripinde mukati nekufamba neshoko ndiye murwi wamazviro kwazvo ndiyo nzira nyeredzi yazvinomira nayo marongerwo enyeredzi haana kumboshanduka zvomuchadenga nyeredzi yamangwanani inobuda iri panzvimbo yayo yebasa mangwanani ega ega chaizvoizvo senzira yaingoita apo nyika yakasikwa nyeredzi yamanheru inotora nzvimbo yayo nyeredzi yoga yoga kaboga kenyeredzi kadiki panguva chaiyo yakafanira yomwaka kari chaipo ipo pakakafanira kuva nyeredzi yokumusoro inomira yakadzikama uye haifambi haleruya chinhu chose chinotenderera panyeredzi yokumusoro dzose dzimwe nokuti iyo iri pakati chaipo penyika ndiye kristu ameni anomira apo achirayira hondo yake semutungamiriri mukuru samozisi pagomo akasimudza maoko ake kumusoro israeri ichirwa vachitema nzira yokubuda uye iye akamira akasimudza maoko ake mudenga akamira akasimudza maoko ake kusvikira zuva ranyura vakatofanira kusimudza maoko ake mudenga uyo wakanga ari mozisi uyo wakanga ari mufananidzo wakristu uva nechokwadi chokuti maoko ake anogara akasimudzwa maoko ake akarovererwa pamuchinjikwa haleruya uye iye akakwira manera okubwinya nhasi nenhumbi dzake dzine ropa pamberi pamwari kuruoko rwerudyi rwoukuru hwake apo uye hondo kumurwi ega ega achatema nzira yake yekubuda handina basa kuti chii chinotora nzvimbo neshoko ramwari achazvitemera rusurukuko rwake ameni sehukwana iri muzai zvingaita sei kana ichitya kuchochonya ko kana ikatya kuboora zai ko kana dai hukwana mukati mwezai kanyana keshiri kakatya kurova goko rezai ko dai kaizonzwa inzwi nokunze richiti usachochonya goko ungazvikwadza asi masikirwo pachawo mushiri anoitaurira kuti gogodza gogodza uite buri pariri rega masangano ose ati mazuva ezvishamiso akadarika uri kuzozvikuvadza wava kuzondonamata zveupengo chovonya goko nesimba raunokwanisa rose haleruya satani ibva pano ndiri kubva pano ndizvozvo handisi kuzorara pano zvakare handisi kugara pano zvakare handichisiri panzvimbo yadhiabhorosi wakare uyu zvakare ndiri kuvhura nzira yangu yekubuda mangwanani ano ameni ndiri chapungu ameni haleruya asi kachapungu kadiki kakare kane mutsipa sewenyundo kachichonya goko rezai hazvina basa kuti goko rakaomarara sei kakagogodza ndokuriboora chekutanga unoziva zvino kakazunza mapapiro ako zvishoma zvanga zvachinakira chovoonya nzira yako ubude ndizvozvo unozviita sei nekuzvidhura nazvanzi najehovha zvanzi najehovha zvanzi najehovha pakupedzisira unotanga kunhuhwidza mweya wakachena zvanzira Jehovha wabudisa musoro wako kunze. Zvanzira Jehovha suda nesimba zvino vava kubuda kunze. Haadzokeri mugoko rezai zvakare. Amen. Asuruguka kuti rigadzikane apa uye pfungwa yozaruka nekuritendera. Oh, Mwari inzwai tsitsi. Hakuna chinhu chingazorisunga zvakare. Wasunuguka uye wasunungurwa nomwanakomana abuda kunze kwegoko. Sangano rako haringazogoni kukudana kuti udzokereko. Diabhorosi haachagoni kukuita chinhu chipi nechipi zvacho. Anogona kushingira nekuhonga chete. Asi zvino wava mumugwagwa mukuru uchimhanyisa chaizvo. Oh, iri zvangu kumhanya uchikwidza nomugwagwa mukuru wamambo murwi akazodzwa womuchinjikwa. Uye ndezvenyu mose imi zvapungu nekutenda kwidziridzai Jesu chiedza chenyika yose. Mhanyai mumugwagwa mukuru wamambo. Chokwadi hongu changamiri. Iyi mweya inoshumira yakatumwa kubva muupo hwaMwari kuzova vashumiri. Kushumirei chii? Shoko rake, kwete dzidziso dzenhema. Asi shoko raMwari mweya inoshumira yakatumwa kubva kuna Mwari kuzoshumira mweya inoshumira. Oh, uye rangarira kana ikashumira risiri shoko haina kubva kuna Mwari. Zvirokwazvo shoko renyu nguva dzose rakasimbiswa kudenga. Nguva dzose kudenga Mwari anoritarisira iro shoko. Uye haazombotumi mweya kuzoshumira chimwe chinhu kunze kweshoko. Haazombotumi mweya une DDD, PhD, uye kora yakatarisa shure nezvose zvakadaro oti zvirokwazvo mazuva ezvishamiso akapfuura tose tinoziva izvozvo. Kwete, kwete, izvo hazvina kubva kuna Mwari. Zvinopokana neshoko. Amen. Anotuma avo vanoshumira mweya weshoko. Amen. Oh, ndanga ndine zvinhu zvingaita zvina kana zvishanu pamusoro, asi ndichazvisiya panguva ino ndozozvitora svondo inotevera. Zvakanaka, Satani namadhimoni ake vakazodzwa kana mweya yavatuma iyi yakazodzwa kuti ikuudzire shoko, kuti ikukonzere kutenda shoko. Zvino ungaone here apo pawakambonzwa muprofita wamazvirokwazvo, muprofita waMwari achiramba shoko raMwari? Kwete changamiri. Chii chakaitika apo masangano emuzuva ravo akasimuka akati zvino ari kukanganisa? Akabira pache zvake uye akabira ega akati ndizvo chaizvo. Tarisai Mikaya zasi uku pazvariya kamupengo kezvekunamata. Onai mwanakomana waImura. Pakange pane mazana mana evakazodzwa vaifungidzirwa kudaro. Vaprofita vakazodzwa vakabirapo. Vose vakapuwa kudya zvakanaka uye vakagadzirirwa. Vaine madhigirii makurukuru uye vakadzidziswa zvepamusoro uye vari vadzidzi vakakwenedzerwa. Vakati, endai mambo wedu anoremekedzwa, Ishe ave nemi, iyo ndeyedu Joshua akatipa. Saka endai munoitora. Ndizvo chaizvo zvakanaka. Endai munoitora. Iye akati, zvino Josh unoziva Jehoshafati akati, hakuna here mumwe kumwe? Zvino vanga vatouya mazana mana kare. Sei kusatenda mazana mana avo? Iye akati, hati chokwadi, pane mumwe pane imwe nzvimbo. Akati, ini, zvakanaka, tine mumwe chete, pane mumwe, asi oh, ini ndinomuvenga. Onai, apo, ndiye muchinda wandinoda kunzwa. Maona, akati, muudze ipano tione zvaari kuzotaura. Saka zvino vakaenda vakanomuudza vakati, zvinoteerera, ugadzire mharidzo yako zvakanaka mangwanani ano, nokuti uri kuparidzira mambo, uri kuparidzira kumubatanidzwawo wose wavashumiri nezvokuti unoona vePalestine, mubatanidzwa wavashumiri vose. Zvino uzvirangarire nezvinoi zvavataura. Iwe utaure chinhu chimwe chetecho, utende chinhu chimwe chetecho. Uyo mudiki anga aine munhu asiri iye ipapo. Munhu uyu akanga abva pakushandisa pfungwa kwavo kwekare, akasuka nzira dzose. Maona hana yake. Uye zvakanaka sei unoziva zvavachaita kana ukataura chinhu chimwe chetecho? Ndinofunga kuti vachakuita mukuru wedunhu. Zvimwe vachaita saizvozvo. Vachakuita mukuru wavatariri vedunhu rino kana ukangowirirana navo. Uyo akanga asiri munhu wamazvirokwazvo waMwari. Sei nzira dzake dzakanga dzakasukwa, hana yake nezvose zvakanga zvachena, pfungwa dzake dzakazarukira kushoko raMwari. Uye shoko raMwari chete ndiro raangatenda. Ndiyo mweya inoshumira, ndiyo mweya unoshumira. Akati, handizivi zvekutaura iye zvino, asi ndichakuudzai chinhu chimwe chete ichi. Ndichataura bedzi izvo Mwari zvachandiudza kuti nditaure. Saka vakamirira usiku ihoho akapiwa chiratidzo. Mangwana mangwanani ndikafungira kuti Mikaya akatarisa mumagwaro akati, zvino ngationei chiratidzo icho chino. Zvino vose zvava varume, pane chimwe chinhu chakakanganisika apa. Zviro kwazvo zvaipokana nezvavaiva vataura. Zvino ringataura kuti kudini? Ngationei kuti Eri akati kudini kumashure uko, iye muprofita. Zviro kwazvo tinoziva kuti aiva muprofita. Onai chii? Shoko raMwari rakauya kuna Eria. Ehe, uye rakati chii? Imbwa dzichananzva ropa rako, Jezebheri. Imbwa dzichamudya nokuda kwaAhabhi wakarurama, Naboti wakarurama. Akatizve ipapo, apo akaona izvi, akaona kuti chiratidzo chake changa chakanangana neshoko raMwari. Ipapo zvino kuna Ahabhi wekare rakauya kwaari. Akauyapo akati, endai henyu, asi ndaona Israeri. Onai, haana kunyara kutaura chiratidzo chake ipapo, nokuti raiva shoko raShe. Aiziva kuti aigona kutora chinhu icho nomazvo. Chii? Akanga azarura mwoyo wake pfungwa dzake kushoko raMwari, uye iro shoko raMwari rakanga raratidzwa kumashure. Saka aiziva kuti raiva shoko raMwari rakakwana. Zvino unoti, oh, dai ndaigona hangu kuva Mikaya. Unokwanisa kuva, unotori iye, unotori iye. Newewo mudikani, uri Mikaya muprofita. Chii chaungaita? Vhura pfungwa dzako. Chii chandiri kuedza kukutaurira mangwanani ano? Ishoko raShe. Ona, zarura pfungwa dzako uti, zvino unoziva, ini ndinotenda kuti ndinogona kupodzwa. Zvakanaka, chava chii zvino? Ishoko raShe here? Chokwadi, ishoko raShe. Zvino munhu uyu pano anoti, mazuva ezvishamisi akapfuura, haungaiti izvi. Uye uno, kanganwa izvo, isa Mwari kutanga. Hepano irauya shoko raShe, uye iye akaritaura. Zvikava saizvozvo, zvino Satani akaitei? Satani akazodza vamwe. Zvino Satani anozodza varanda vake. Oh, chokwadi. Oh, chokwadi. Anozodza varanda vake. Anovazodza nei? Nekusatenda. Satani namadhimoni ake vanozodza vanhu kuti vasatende shoko raMwari. Zvino kana muchida kutsigira izvi, vhurai Genesi 3:4. Ngativhurei ikoko, titeerere kune izvi kwemiriti bedzi, uye tione kana risiri iro zano rake rekutanga. Ndicho chunhu chekutanga chaakaita, asi manhu ake mamwe chete anozviita nguva dzose. Zvino ingoonai kana zviri saizvozvo. Zvino iye haana kunyatsopokana neshoko, akangomukonzera kuti asachidudzira nemazvo zvishoma. Unoziva, kungoriita kuti rinzwike semanzwiro aida kuti rinzwike nawo iye, kusatora shoko rose. Zvino Genesi ndinayo pano, Genesi 3:4. Ngationei kana zviri izvo zvaakataura. Zvino zvakanaka. Zvino chikara chakati kumukadzi, hamungafi zviro kwazvo. Kusafa zviro kwazvo. Onai kuti akazvitapa zvakashandurwa sei. Oh, tinotenda kuti mazuva ezvishamiso akadarika. Hatitendi kuti kune chinhu chakaita sekugamuchirwa kwomweya mutsvene navanhu sezvavakaita paPentekosti. Oh, chero nzira yavabhabhatidzwa nayo hazvina mutsauko wazvinoita. Onai diabolos, onai mano ake. Zvino kana chiremba akuudza kuti haungapore, ndizvozvo. Zvino hakusiri kuti kudzikisira kana kusatenda chiremba. Chiremba ari kushanda mugwara resainzi, uye chiremba aita zvose zvaanogona kuponesa upenyu hwemunhu, uye haugoni kuporeswa nokuti hakuna chimwezve chaanoziva kuita. Asvika panoperera njere dzake, munhu uyu akatendeseka. Asi zvino muti wezivo wakanaka, asi kana wasvika paunogumira, zvino unoburuka woenda pamuti woupenyu, woramba uchienda. Amen. Ndizvo chaizvo, unoshanda kusvika paunogumira hongu. Zvino chii chinoita zano raSatani? Ati kudiri pano? Zvino tarisa ndima yekutanga nendima yechipiri. Zvino regai ndiverenge ndima yekutanga pano kusvika pane yetatu. Zvino chikara chakanga chakanyanya kuva namano kupfuura mhuka dzose dzesango dzakanga dzaitwa naShe Mwari. Zvino chikati kumukadzi, nhai Mwari akati here, musadya miti yose yomunda here? Chimuteererai zvino kuti anoipa zvakadini, uye kuti iye anoshandura sei shoko iro. Maona, iye ari chii chaari kuedza kuita? Kupinda mupfungwa dzomukadzi. Maona, ari kutaura naye mushure mokunge shoko iro ratochengeterwamo kare. Zvino usarega Satani achichengetedza chero chinhu chipi zvacho. Waona, uchengete shoko raMwari rakachengetedzwa mumwoyo mako. Waona, iwe ita zvimwe chete. Zvino tarisai, ili vana vikaya. Mukazi akati kuchikara, tingajga hedu michero yemiti yomunda. Asikana, asikana ili michero yomuti, uripakati, pakati, maona, pomunda, mwari, wakati, ere gai kujga, kana kubata, kuti murege kufa. Maona, jino dilo shoko, ari kuritaura. Achiri dzosera kwaari, zvino tarisai, zvino chikara chakati kumukadzi, hamungafi zviro kwazvo. Onai zano rake, onai, chicha ari kuedza kuita, munhu wokutanga uyu, ari kuedza kuzodza mukadzi anokosha uyu, mwanasikana waMwari, nokusatenda shoko raMwari, ndizvo chaizvo, zvaari kuedza kuti mudzimai uyu aite, ndizvo zvaaedza kukuita kuti uite mudikani, ndizvo zvaaedza kuti mumwe nomumwe weyu aite kunze uko. Kukuzodzai, zvino chivu ndichimwe choga, chamunofanira kuita, uri wakasununguka pakuzvisarudzira, zvino unogona kuzvigamuchira, kana uchida, asi zvikavire kunze, dai Eva asina kumira kwekanguva, kuti ateerere, usambomirira chinhu pasina, usamira, apo Eria akaudza Gehazi akati, tora tsvimbo yangu, kunoiisa pamwana wakafa, kana munhu akataura newe, usataura naye. Kana mumwe akaedza kukubisa, ramba uchigoenda. Tarisa mukadzi uyu, paakadana muranda wake. Iye akati, tasvanyurusi uende, usambomira kunze kwokunge ndakuudza kudaro. Ndizvozvo, paunenge wawana shoko, ramba uchienda. Amen, iti handichagoni kufamba zvakare. Kwete, ndiri kupera simba, ingoramba uchienda, usamira. Uchiisa zvinhu zvose parutivi, igoramba uchicheka, uchienda, hama, une munoto muruoko rwako, igoramba uchitema. Ndakaenda munhandare yebhora imwe nguva, umwe ndaindoparidza. Ndino ndakamira pamukova ndokutarisa mudenga pamusoro apo. Pakanga pakanzi, hakusi kukura kwembwa iri pakurwa, kukura kwekurwa kuri muibwa. Saka ndizvo zvinopa kukunda mukurwa, aona. Unoti, zvino tarisai, tarisai kumakereke makuru ari kupikisana neizvi. Handinei nokuti makuru sei, kurwa, kuri mumbwa, ndiko kune basa, kutenda, kuri muduga munhu. Kana uri mwende, dzokera mumwena wako, asi hama, kana uri uto, mira kunze uko, une hondo iriko, chakanaka nechakaipa, chiri kurwisana, ngatirwei. Sapita Cartwright, haka pita mkutu akati, ishi waka nduza kuti, kuti ndiwe muno diiteru mutsiriro, haka renda ima ya ichengetiru wa zinu ya chembera, haka pita mo, tokutanga kuichaira, zino ndurula ni uriye mkuta, futi yaka rembera pachuro chake, yaka enda ikoko, haka shika pamikowa, mamwe wawa wakati, chiko chari kuita munu, uyo zasikuku, wakati, muparizi, akati, aruguzu itamisangani, zwakanaka, iya akati, zino fungani chango enda zasi ikoko, zino mudzingira kumugwagwa, nokumudzingira kunze. Ndizvo chete, hatidi misangano munzvimbo yedu ino. Saka akadzika zasuko, ndokuzarura musuo, chinopita Cartwright akanga akapfeka jasi rake, munoziva, uye anga achingosuka mawindo namadziro, kamuri kane mutumbi mudiki, munoziva. Muparidzi wekare akamuseka, munoziva, pamusana pekuti akadya huku achibata nemaoko, maererano netsika dzemadyire anhasi, munoziva. Saka akanga achingosuka mawindo nekugadzira-gadzira. Nururani huru iyi ikafamba, ikasvika ndokudhonzera jasi rake shure. Chivorovoro, chakarimira parutivi rwake, akati, chii chauri kuita? Oh, iye akati, ndiri kusuka mawindo, ndokungoramba achienderera nokusuka mawindo, munoziva? Anga ane chinangwa chimwe chete, Mwari anga amuudza kuti aite rumutsiriro, achisuka mawindo, achienderera mberi, akati, hatitenderi rumutsiriro munharaunda dzino. Iye akati, oh, asi ishi vakandiudza kuti ndiite rumutsiriro urwu, maona, akaenderera mberi nebasa rake, maona. Maona, zvakanaka, akati, pane chinhu chimwe chete iwe chaunofanira kuzwisisa, akati, ndini ndinotonga guta rino, iye akati, oh, munotonga, iye ndokungoramba achisuka mawindo, ruziva, akati, usati waita rumutsiriro, unofanira kutanga wandirova, akati, oh, ndidaro, zvakanaka, ndichaita saizvozvo, iko zvino, akangobvisa jasi rake, ndokufamba kuenda paiva, ndokumubata pauro, ndokumurova akawira pasi, iye ndokusvetukira pamusoro pake, akati, ndinofanira kurwa, kana ndichifanira kutonga, wedzerai ushindi hwangu ishe, ndokumujura kusvika tara yabuda paari, akati, zvakwana here, iye akati, hongu, akasimuka, akamubata ruoko, akaponeswa usiku ihwohwo muchechi. Ezo kwamuri maona, nezvizvi, tora shoko raMwari, ucheke nzira yako, nokukukadzika kose, mazviona here, chokwadi, ndizvozvo, ndiro basa rinotevera, ngatiriitei, ndizvozvo, chinhu chinotevera chandinofanira kuita, ndechokubva, pakukadzika kwangu, nokurovera pasi, Dino basara kuri kutevera rokutora kusungurudzika kwangu kose kuende kure kana fungwa dzangu dzikandiudza zvino uri kurwara chinotevera chokuita ndechokucheka chinhu icho chibve ndizvozvo kuti zvakanaka uno vanondiudza kuti unoziva hana yangu inondiudza hama Branham kuti ini zvakanaka unotofanira kuchekawo naichocho chinhu kuti chibve iwe hausi kuzomboenda kuri kupfuura pana izvozvo ingoita basa rako rinotevera bvisa jasi rako upinde mazviri usine chinhu ingoramba uchienda dondo rimwe chete ndiri kuzokunda ameni handingakundike ndiri kuzokunda ameni satani anozodza maona zano rake rekutanga nderipi ndeipi nzvimbo yaakatanga kutora pfungwa akamira kwekanguva kuti ateerere zvaaitaura oh unorevesa ndipo vakadzi vazhinji vadiki vakatadzira nevarume vazhinji vadiki pavakaitira mhosho yavo ndizvo vakamira kwekanguva vakangomira kwekanguva kangani pandakaona nyaya dzokurambana dzichisimuka saizvozvo zvino tinokuudzai ini hama Branham akaridza muridzo setsuri munoziva uye ini ndakamira uye chokwadi ndakanga ndisingari kudaro ezvoka iye ndakanga ndakagara ndakatarisana naye patafura akanga ane maziso akanakisisa kwazvo maona mazviona here ndizvozvo diabolos anoita chinhu chimwe chete ichocho chiremba andiudza kuti handingapore saka ini ezvoka chinhu chimwe chete ichocho onai ihondo huru sayakamborwiwa zvino vanondiudza ndakaona nhinginhingi achiti ane mweya mutsvene ehe wakaona munyengeri mukuru zvakadini neavo vaiva nawo zvamazviro kwazvo diabolos anokunongedzera kune rimwe gumbo rakare asi haakuratidzi nzira yechokwadi ndizvozvo haakuratidzi izvozvo anozvichengeta zvakavanzwa kwauri iye murwiwo zvakare rangarirai asi mukuru ndiyewe mukuru uyo ari mandiri kupfuura ari munyika asi batirirai kushoko ramwari ritendei iro imi vatungamiri vehondo pano dzivirira nhare yako hama ndizvozvo bata nzvimbo yako yebasa zvino ndaiva nemumwe musikana mudiki pano imwe nguva musikana uyu angangove pano iye zvino zita rake wainzi Nelly Sanders imwe yenguva dzekutanga pandakaona mweya wakaipa uchidzingwa taigara zvino dai ndikakwanisa kuirangarira nzvimbo yacho uye dzingangoita dzima nhatu kumusoro uku kupfuura makuva zvakare ndanga ndichangotanga kuparidza uye ndaiparidza ipo pano pakona iyi tiine musangano wemutende zvino musikana mudiki uyu aiva mumwe wenyanzvi dzekutamba mvesano aienda kuchikoro chikuru zasi uko iye naLee Horn uye vazhinji venyu muno muguta munoziva Lee Horn zasi uko muridzi weimba yemitambo zvino saka ivo iye naLee Horn vaiva shasha dzekutamba muno munyika iye mukatorike pachake zviro kwazvo kunamata hakuna zvakwaireva kwavari saka zvino Nelly naivo saka aiva mutambi mukuru uye naiyewo zvakare zvino kwaive nematambiro aya aidaidzwa kuti Black Bottom nejitterbugs nezvimwe zvose uye aiva ivo vaviri ndivo vaiva nyanzvi munyika rimwe zuva akakwira kuno mumwe usiku kumusangano ipapo ndokwira pasi paaritari Nelly mudiki ngauropafadzwe mwoyo wake akararapo paaritari akasimudza ruoko rwake uye akachema nemisodzi ichiyerera ichidzika pamatama ake akati Billy aindiziva akati ndinoona kuponeswa zvakaipa zvino ini ndikati Nelly unogona kuponeswa jesu akatokuponesa kare iwe musikana unofanira kuzvigamuchira zvino panheyo yeshoko rake zvino akagara ipapo uye akachema akanamata nekuudza mwari kuti haaizoteerera zvinhu zvenyika zvakare kamwe kamwe kakutapira kakanaka kerugare kakafukidza mweya wake akasimuka kubva ipapo achidanidzira nekurumbidza mwari achikudza mwari zvino mwedzi mitanhatu kana misere mushure maizvozvo iye aiuya achidzika nemugwagwa Spring Street umwe usiku zvino achingova musikana mudiki aingova pazera rekuyaruka makore akangoita gumi nemasere okuberekwa zvino akauya kwandiri akati Hope uyo aiva mudzimai wangu akafanoendi iye akati ndinoshuva kuti dai ndaitarisika saHope naIrene iye akati unoziva havana kumbobuda kuienda munyika akati nyika inoisa mucherechedzo pauri akati ndinoonekwa ndakakasharara pakutarisika kwangu akati zvino ndakarega zvekuzorazora nezvakadaro asi ndinoratidzika kukasharara kunyange chimiro nechiso changu akati ndinoonekwa ndakakasharara akati ivo vanotarisika kuva vasina mhosva vakapfava akati ndiri kushuva kuti dai ndisina kuita izvi iri ndikati Nelly ropa rajesu kristu rinocheresa kubva kuzvii zvose mudikani enderera mberi uzvitende izvi Wayne Bledsoe vazhinji venyu munomuziva pano shamwari yangu yepamwoyo kwemakore nemakore aiva mudwi Zvino vakauya pano nemunukuna wangu Edward. Zvino wakanwa ndokudhakwa ari zasi uko mumugwagwa. Ndikamutakura nokuti mapurisa vaizomusunga. Ndokubva ndauya naye kuno uye ndakanga ndiri muParidzi ndichigara kumusoro uko namai vangu nababa vangu kare ndisati ndarora. Zvino ndakamutora ndokumuradzika pamubhedha ndinorara. Ndairara pamubhedha unopetwa paiva nemhuri huru yokwaBranham muruziva. Taiva gumi. Zvino saka taiva namakaburi mana. Zvino taitoisa vakawanda zvishoma mukaburi. Saka ndaiva nemubhedha unopetwa wandairara pauri. Ndakachiuvhomora sezvizvi ndokuisa weiri kuti arare neni. Akadhakwa ndakamutakura ndokupinda mumba naye ndokumuradzika. Zvino ndakanga ndirere apo ndikati, Wade, haunyari here nezvauri saizvozvo? Iye akati, Billy, usataura neni saizvozvo. Zvino ndakaisa ruoko rwangu pamusoro ndikati, ndiri kuzokunamatira Wade, Mwari akuropafadze. Ndanga ndaponeswa pamwe ndinofunga rinokwana gore. Uye saka zvino kamwe kamwe pakasvika tekisi pamusuo pakagogodzwa rekunze uye mumwe munhu achigogodza zvine simba kwazvo. Hababil! Ndakafunga iri zvangu kuti kwakanaka mumwe munhu anofanira kuva ari kufa. Ndakasvetuka ndokubata musuo ndokuramba ndakaubata ndokupfeka mapijama angu sezvizvi ndokufukidza Wade ndokubva ndamhanyira kumusuo. Zvainzwika semudzimai. Ndakazarura musuo paiva nemusikana mudiki uyu akamira pamusuo akati, ndingapindamo here? Ndakati, pinda. Ndikabva ndatungidza magetsi. Zvino iye aingochema saizvozvo uye akati, hababili, ndaparara. Ndikati, dambudziko chii Nelly? Mwoyo wako watsemuka here? Akati, kwete. Akati, hababili, ndanga ndichidzika naSpring. Akati, chokwadi hababili, ndanga ndisingadi kukanganisa. Ndikati, chii chanetsa? Ndikafunga kuti, zvino ndichaita sei naye? Ndanga ndisingazivi zvokuita, ini ndichigova jaya zvaro. Uye nda, akati, hababili, akati, ndangova mabvemve oga-oga. Ndikati, zvino dzikama hanzvadzi. Ndiudze zvose zvaitika. Zvino iye akati, zvakanaka. Akati, ndanga ndichidzika nemugwagwa uye pahoo yeRedmond. Zvino vaisiita mutambo werubvesano imomo mugovera usiku ipapo. Iye akati, ndanga ndine zvinhu zvandanga ndichazononesa zvokupfeka. Ndasvika kumba. Akati, ndanzwa mumhanzi uya. Akati, unoziva? Akati, ndangomira kweminiti. Ndokuti, zvangoramba zvichiwedzera kunakidza. Saka ini ndikafunga. Unoziva? Hazvingatikanganisi kana ndikamira ipo pano. Ndipo paakaita mhosho yake kumira kwekanguva akangoteerera. Akati, zvakanaka, ndiri kungofunga. Akati, ishe, munozviziva kuti ndinokudai zvakadaro. Akati, munozviziva ndinokudai ishe, asi ndinorangarira nguva iyo Lee neni taichitora mikombe nezvakadaro. Akati, zvangu ini, ndinorangarira kuti nziyo dzakare dzaindikwezva. Handichadaro zvino. Unofunga kuti haichadaro yatokubata kare ipapo. Ndizvo zvaanoda ipapo. Maona, vangari vanoziva Nelly Sanders? Zvakanaka, ndinofunga kuti mose zvenyu. Ehe, chokwadi. Saka ivo vaiva. Akati, iye akati, zvino munozivei? Akati, pamwe kana ndikakwira pamastepisi ndikwirepo. Akati, pamwe ndingakwanisa kupupurira vamwe vavo. Maona, uri panzvimbo yadhiabhorosi chaipo. Ibva pairi. Tiza kutanga kuonekwa bedzi kwechakaipa. Asi akakwira namastepisi ndokumira kwemamiritsi mashomana. Zvino munoziva, akatozongoona ava mumaoko emumwe mukomana mudariro apo ndokubva azobegeduka. Zvino akanga akamirapo achingochema akati, ndarasika zvino zvachose. Ndakafunga, zvino handizivi zvakawanda nezvebhaibheri, asi ndinotenda Jesu akati, muzita rangu vachabudisa mweya yakaipa. Zvino Wade anga abegeduka zvishoma uye anga agara apo achiona. Maona, saka ndakati, zvino mweya wakaipa, handizivi kuti ndiwe ani, asi ndiri kukutaurira zvino. Iyi ihanzvadzi yangu, uye hauna chokuita kuramba wakamubata. Iye anga asingadi kuita izvozvo. Angomira kweminiti ndopaaita mhosho hake. Ndikati, asi unotofanira kubuda maari. Unondinzwa here? Zvino saka ndibatsirei Mwari pakutongwa. Unozviziva suo rira ndokutanga kuvhurika richivharika pachezvaro. Beregede, beregede, pamusuo, berege, pa, beregede, pa, berege. Ndokubva ndafunga. Juye akati, Bill, tarisa uone icho. Ini ndikati, chiiko icho? Iye akati, handizivi. Ndikati, kunyange neniwo. Zvino suo rikati, bhabu, bhabu, tibhabu, richivharika saizvozvo. Ndakafunga, chiiko ichochi? Ndakatarisa zvakare sezvizvi. Ndikati, ibva kwaari Satani, muzita raJesu, buda maari. Zvino pandakataura izvozvo, ndakaona chinenge chimuremwa remwa chikuru chakareba kudai chakasimuka seri kwake chiine vhere refu dzairebera pamapapiro acho nepamakumbo acho sezvizvi chaiti chikauya chakandinanga nesimba racho rose ndikati ishe mwari ropa rajesu kristu ngarindichengetedze kubva kwachiri zvino wena akasvetuka ari pamubhedha akatarisa zvino hechinoi sezimumvuri chikatenderera ndokuenda napamusoro ndokuzoenda pasi seri kwemubhedha wen akabva abva pamubhedha ndokutizira mukamuri rinotevera nesimba rose saka taka ndakatora neni ndikaenda naye kumba ndikadzoka ndikatadza amai vakapinda mumba vakazunzazunza machira nezvose panga pasina chinhu pamubhedha ipapo changa chiri chii dhimoni rakabuda kubva maari chii chakaitika akambomira kwechikuvana ndizvo zvose usambomira zvachose kana mwari aisa shoko rake mumwoyo mako ingotora munondo wako wotanga kutotema nokugura hareruya handichina nguva yokumirira pasina ndichangoyambuka handina kana nguva yokugara pasi iye akati zvinotora tsvimbo yangu uiise pamwana zvino kana munhu akataura newe usataura naye kana dhiabhorosi akati hei unoziva kuti unorwara nei usambotaura naye ingoramba uchienda dhiabhorosi unoziva dhiabhorosi anoti asi unozivei unoziva dingidingi paakagamuchira mweya muchene unorangarira akatopotsa apenga usambototaura naye ingoramba uchienda hauna kumbonzwa nezvandingidingi ndiwe namwari ndizvozvo chengeta mwari anozodza varanda vake ndinofanira kukurumidza mwari anozodza varanda vake maona zvino ndinofanira kudarika zvimwe zvezvandanyora pano asi ndinoda kutaura izvi pano teerera zvino zvakanyanya musikana mudiki teereresa zvino pano tinoona manomano adhiabhorosi tinoita sei zvino ndine magwaro mazhinji pano evaprofita nevamwe paakauya kwavari uye vanhu vakasiyana-siyana mubhaibheri ndokuita chinhu chimwe chete ichocho ndiro zano rake nguva dzose rekuedza kuita kuti vanhu vasatenda shoko ramwari teererai imi mauto emuchinjikwa pamunongorega kutenda shoko rimwe ramwari rakanyorwa mubhaibheri matotorerwa zvombo unozvitenda here izvo mudikani watorerwa zvombo watosarenda iwe mvutye mvutye shonga nhumi dzose dzokurwa dzamwari amen tiri muhondo mwari zvaakataura ichokwadi shoko rose romunhu inhema maona asi apo iwe unongo paano kwokuita kuti uteerere chimwe chinhu ndiro zano rake watotorerwa zvombo zvinhu zvingani izvo evha zvaakateerera chimwe chete akatotorerwa zvombo ipapo dhiabhorosi akaita sei akapinda nemupfungwa dzake kuti akapinda mumweya wake ndokubva atsveyamiswa ndizvo here akatsveyamiswa paminiti yaakatorerwa chombo chake paasina kutenda shoko ramwari zvakanaka pano tinoona mazano ake mauto amwari anorayirwa kushonga nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzamwari ndizvo here zvino kana uchida kunyora gwaro iro pasi rinowanikwa muna vaefeso 6:10-13 maona tarivereka chinguva chadarika ndiro musoro wepfungwa yedu zvakanaka cherechedzai shonga nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzamwari ngati munenge vashoma ingaita maminetsi here ngatidzokere shure pano kweminetsi ngationei kuti nhumbi dzose dzokurwa dzamwari chii zvakanaka ngatitange pandima ya 10 zvinotereresai chaizvo zvino ngatitsvagei nhumbi dzose dzokurwa dzamwari pakupedzisira hama dzangu zvino ndinoziva ndiri kuenda ndiri dzava maminetsi makumi maviri iko zvino kuti tisvike panguva dza12 pasara zvishoma ini handi ndanga ndisingadi kukudzidzisai zvakarebesa nhasi asi ini pamwe handingazovi neimwe mharidzo asi imwe chete kusvikira ndafamba dzimwe dzenzendo dzangu dzemumwaka wemvura munoona uye munozivei munoziva kuti sei ndiri kuita izvi ndichakuudzai rimwe zuva ndakarota hope ndanga ndisiri kuzozvitaura asi zvinongova pandangariro dzangu ndichazozviita mushure mekunge ishe vandipa dudziro dzazvo ndakarota ndichigadzirira kuyambuka rwizi rukurukuru kunoita basa roumishinari zvino pekutanga ndakanga ndiri pamusoro apo nemudzimai wangu vangane venyu vanoziva george smith 6 smith muno muguta george smith mwanakomana wake ari muchipurisa muno iye george anonzwisa tsitsi chidhakwa iko zvino asi aive mumwe wemhare dzokurwa ndiye akandidzidzisa ndisati ndaenda kune vemca nekumwe kwese iye waitidzidzisa isu uye waiita zvinhu nokukasira kukasira kwava zviro kwazvo iye waiva muboka rewalter weight beds vemapaundi 145 uye iye akati dzidzisa ini zvino aiwanzobira apa aigona kutora chibhakira chake sezvizvi odirova mudumbu chaimo odisimudza ndokuti tsimiridzira kumadziro maona asi zvanga zvisingandirwadzi waigondidzidzisa panga pasina zvimwe asi kungondidzidzisa chete uye nda ndakarota umwe usiku kuti ndichiona six second smith zvino chakanga chisiri chiratidzo chakanga chiri chiroto zvino ndakaona six second smith majaya achiuya kuzorwa naye mumutambo wemutsimba uye iye mutana iyeye pamusoro pe ndinofunga ndine makore makumi mashanu nemaviri iye angangoita makumi mashanu nemasere makumi matanhatu hakuna nemumwe wavo mudiki ava aigona kumubata chero neipi nzira aingovasunga seizvi ongovaradzika pasi nokuvabata noruoko rwake ini ndikafunga kuti izvi zvinoshamisa ndakafunga kuti mudzimai wangu aiva neni ndikati izvi zvinoshamisa ndikati unozivei midha aisimbova mudzidzisi wangu iye akati ndinozvirangarira uchindiudza pamusoro pazvo ndakati hongu changamiri nekudzidzisa kwake kwakanaka ndakawana menduri gumi nemashanu dzokurwa tsiva yepamusorosoro uye ndikazozoreka basa iri kuti ndiparidze ivhangeri ndopazvakashanduka ipapo zvino ndakanga ndava kuyambuka mhiri kwemvura asi apo pandakanga ndava kuenda ndakanga ndichienda nechikepe chepeturu ndakatarisa kurutivi ndikaona apo pakagara hama dzangu mbiri dziri muigwa dzichigadzirira kuenda neni ndakati hamugoni kuita izvozvo hama ehehe ndinofanira kuenda ndoga zvino munhu wechikepe akauya ndokuti herino igwa rako rama zviro kwazvo igwa ramapepa epurastic ndikati kwete kwete iroro iye akati zvino unogona kumhanya naro uchikwidza nenzira uku mamaira makumi mashanu paawa imwe ndikati asi ndinofanira kuyambuka nekoko unoona zvakanaka iye akati pinda navo varume ava ini ndikati ava havasi varume vemuzvikepe havazivi zvakakwana nezvazvo vangofarisa havagoni kuzvityaira vose vanganyura mukati umo havangatombozvigoni zvino iye akati uri iwe ungavimba ini ndikati inzwai ndinoziva zvakawanda nezvezvikepe kupfuura ivo uye ini handingaedzi kurityaira naizvozvo nemhando iyoyo nemagadzirirwe ndikati zvinotora chikepe chine simba kuyambuka apo ndikati zvichatoda chinhu chine simba guru kudarika icho zvino ndakaona achitarisa-tarisa kune mumwe wehama ndokuti uri mutyairi wechikepe here murume hama dzikati hongu maona ndikati izvo handizvo zvino munhu wemuchikepe akadzoka iye akati ndikuudze zvaunoita akati vanokuda vanokutenda asi akati kana ukaedza kuyambuka nechikepe chine simba repeturu vachaedza kukutevera vari muigwa iri vose vachafa maona akati havagoni kukutevera zvino ini ndikati zvakanaka ndoita sei zvino munhu uyu wechikepe aiva pachiteshi chezvikepe akati odzokera kumusoro uko akati pane iba diki yedura munyika ino yose iba diki yokuchengetera chikafu zvino uise zvinhu zvakawanda imomo akati zvino vachagara pano vachagara pano apa kana iwe waenda asi akati unofanira kuisamo zvavachazoda zvino ndakanga ndichihodha mhando dzose dzemakabheji matenepsi nemaradishes nezvimwe zvinhu kuzviunganidza saizvozvo ndokubva ndapepuka handina kuziva kuti chaiva chii asi zvino ndava kuziva onai tiri kuunganidza mbuva yezvokudya hama uhwu ndihwo upenyu hwaunofanira kufamba wega leo unorangarira chiroto chawakaita nguva iya wawakatanga kuuya pano here pamusoro pepiramidhi uye waifunga kuti waizokwira kumusoro mukati mayo ndakati leo hapana munhu anokwira pamusoro pano mwari anofanira kukwidza munhu pamusoro pano wakakwira nharaunda dzose dzinogona kukwirika panyama ndikati haugoni kuuya pano leo waona dzokera zasi igoudza vanhu kuti zvinobva kuna mwari maona ndechimwe chinhu chausingagoni kuvimba nacho kunyange hama nehanzvadzi dzakanaka uye chechi yangu navose uye kunyange mamwe machechi akanaka zvaari nehama kwese kwese zvino handigoni kugara kure nechechi uko mumwe angati zvino sei muchifambidzana navanhu avo ivo vana vamwari vatatu mumwe vose ava avo nevamwe neveoneness nevejesus nezvose zvimwe zvinhu izvi munozvisonganisirei navo vakadaro ndevangu hazvinei kuti vakaitei ndevangu ivo ipurupiti yangu apo israeri yakaita zvakaipa kusvikira mwari akatoudza mozisi akati zvipatsanure ndichatanga rudzi rutsva newe mozisi akazvikanda pamberi akati musati mavaparadza paradzai ini hazvinei kuti vakaita sei ndivo vandakatuma kwavari anotuma chiedza kwete kuti chivheneke pane chiedza pane rima ndipo pakafanira kuuya chiedza. Zvino unofanira kufambidzana navanhu ava, unofanira kumira navo zvisinei, unofanira kuita saizvozvo nemukutadza kwavo. Israeri yanga yatadza zvekutadza chaizvo. Vakanga vatadza kusvikira Mwari avaramba. Asi Mozisi ndinogaro shamisika kuti zvakambouya sei, asi waiva mweya waKristu muna Mozisi. Maona, onai, tose takatadza. Akatimiririra tose patanga tiri mukutadza kwedu. Hazvina mhosva kuti vakatadza sei. Ngatirege kuvarasira kure kana kusazvibatanidza navo isu nezvimwe zvose. Kana tichingogona kuwana mweya, ngatiende nazvo takachenjera senyoka, tisingakuvadzi senjiva. Maona, uye tichiedza kuwana mweya wese watingagona. Zvino izvi ndizvo zvandiri kutaura mangwanani ano. Kuunganidza kudya, kuunganidza kudya, kuti muzowana chokudya, kuti muzova nechimwe chinhu chokudya pachiri. Mozviisa pamatepi enyu, mozogara mukutonhorera kwemumba. Pamwe apo ndinenge ndaenda ndave kure, muchazorangarira kuti zvinhu izvi ichokwadi. Mozogara mumba mako uchiteerera. Maona, zvino ichi chikafu chandiri kuunganidza mumba yokuchengetera. Handizivi kuti rwendo ruchava rwekupi, asi kuti ndepi iye anoziva kwaari kunditungamirira. Ini handizivi, ndinongotevera. Zvino chii chataura pano zvino? Teererai chaizvo. Pakupedzisira, hama dzangu, ivai makasimba munashe nomusimba roukuru hwake. Ivai nesimba musimba roukuru hwake. Shongai nhumbi dzose dzokurwa dzaMwari kuti mugone kumirisana namano adhiabhorosi. Nokuti hatiri kune nyama neropa, kufura namabara nekucheka namapanga. Munoona, handizvo izvi. Asi navabati, namasimba, namadzishe erima renyika ino, madzishe erima, ndiani anotonga nyika? Ndidhiabhorosi, zvirokwazvo. Ndiani ane zvinhu zvose zvinoenderera mberi? Zvose izvi zvisina Mwari, zvinhu zvichienderera, zvichitenderera nemuno nehurumende idzi nezvakadaro. Zvose ndidhiabhorosi. Bhaibheri rakataura saizvozvo. Dhiabhorosi anotonga muUnited States. Dhiabhorosi anotonga Germany. Dhiabhorosi anotonga rudzi rwose panyika. Ndiri kuuya kwazviri mumamirisi mashoma, uye tichaona kuti anotonga here kana kuti kwete. Kana umambo hwose hwakambovako neuchazovako hunotongwa nadhiabhorosi kusvikira Mwari aisa umambo hwake. Handireve kuti wese arimo ndidhiabhorosi. Zvino mune vanhu vamwari mumahofisi ehurumende. Pachazove nemumwe pano muusiku ushoma, ipo pano achazoratidza mufananidzo pano nahama Agadhai panzvimbo pano. Vanga vari mumiririri kuvatungamiriri vashanu vakasiyana, hama Rowe, uye ivo iyi vachange vari pano. Ndinofunga ringangova svodo rechipiri rakubvumbi. Hama Nevo vachazvizivisa, uye munhu anoshamisa. Anoti iye anogona kutaura nendimi sere dzakasiyana, ndinotenda. Asi apo akagamuchira Mweya Mutsvene, akanga asina mutauro wokuti ataure nawo kunashe. Saka Ishe vakamupa iyaka. Saka akataura naye naiwoyo, akamupa mutsva waakanga asina kumbodzidzira. Zvakanaka, kuipa kwapamweya munzvimbo dzakakwirira. Nokudaro, zvinoteererai imi varwi mose zvino, tisati tatanga mutsetse wokunamatira. Torai kwamuri DZOSE dzose, kwete zvimwe zvadzo, nhumbi dzose dzokurwa dzaMwari, kuti mugone kumira muzuva rakaipa. Ndiro zuva ratiri kurarama mariri. Uye maita zvose kuti mumire. Mirai. Amen. Mazvibata. Ona mudikani, kana maita zvose zvamunogona kuita kuti mumire, zvino mirai, musafamba. Mirai naizvozvo zvivuno zvenyu. Teererai izvi. Teererai pano. Unoziva here kuti chii ichi zvivuno zvenyu? Ndipo pakati pako apa waona makapfekedzwa nezvokwadi. Chokwadi chii? Ishoko raMwari. Ndizvozvo, shoko renyu ichokwadi. Zvakanaka. Mune chidzitiro chechipfuva chekururama, ndiko kuti itai zvakarurama. Une shoko raMwari mauri uchiita izvo zvakarurama. Chidzitiro chechipfuva chekururama, netsoka dzenyu dzakapfekedzwa negadziriro yeivhangeri yorugare. Enda kwese, nzvimbo dzose, nguva dzose, tsoka dzakapfekedzwa ivhangeri. Waona, uye tarisa, pamusoro pazvose, pamusoro pazvose izvi, torai nhovo yokutenda. Ndicho chinorovera kure miseve. Waona, nhovo yokutenda, nayo muchagona kudzimura miseve yose ine moto yowakaipa. Mutore nguwani yoruponeso. Ndiye munhu womukati, idzi pfungwa, muno umu mubusoro zinofukidza musoro ne muno ndo mweya rinova shoko ramwari ucharega sei ngowani iyi ichiita basa rainoita ichengetedzo ngowani inogadzirwa nei darira haigoni kuwedzera kuomeswa yakaoma kupinda dare chokupfeka mumusoro chedarira icho chii irwo ruponeso ruzivo rwokuziva izvi uye kupodzwa kwangu kunobva kuna mwari ruponeso rwangu runobva kuna mwari chiitiko changu chinopindirana neshoko rake kwete pfungwa yamachechi shoko amen hezvoka kufukidza pamusoro nechengetedzo ngowani yeruponeso rudzikinuro tora izvozvo chienda uchifora uchienda mberi zvino ndizvo zvatinofanira kuita hondo yasatani zvino tarisai zvino tiri ndinotofanira kukurumidza asi ndinofanira kupinza izvi mukati hondo yasatani inoudza zvirwere ndo satani zvaari iye muparadzi satani umambo hwose hwasatani zvirwere rufu nekusuruvara nekuvhirikidzwa nekushushikana zvose pana satani mwari upenyu kutenda mufaro rugare pano apo maona zvino ndiwo masimba maviri makuru ari kuuya pamwe chete zvino ari kurwisana imo muno muimba iko zvino anorwa zuva nezuva newe simba roga roga satani achikutevera rwendo rwose icho chimambo chikuru chihombe goriati weuprisita chichiedza kukuvhundutsira ari mugwara asi mwari wakachengetedzwa ameni neivhangeri neshoko rezvokwadi rakatenderedza chiuno chako mwari ngaakudzwe muparidzi ndizvo zvazviri ngowani yeruponeso ndovo yokutenda nemunondo uchibveswa uri muruoko rwako satani ndiri kuuya kuzosangana newe unosangana neiri muzita resainzi unosangana neiri muzita reeretsika unosangana neiri muzita resangano unosangana neiri muzita reichi icho kana chimwe asi ini ndinosangana newe muzita raishe mwari waisraeri ndiri kukuviga vhura nzira kunyange rufu chairwo harugoni kumirapo tema buri nemaruri ndizvozvo hondo yasatani inoudza zvirwere asi hondo yamwari yakapiwa kuti izvidzingire kunze ameni hezvoka nguva yose satani paanokanda chese pauri iwe hondo yamwari inomudzingira kunze ameni dzingira kunze ndiro zano chairo iro mwari akashandisa satani akashandisa hondo yokuparadza yokusatenda shoko ramwari neyokumugadzirira umambo huri nani pane hwaiva namikaeri asi mwari akadzingira kunze zano ramwari nderiri dzingai mweya wakaipa dzingai kushandisa pfungwa kwose dzingai kutya zvisipo dzingirai kunze kushushikana dzingai zvirwere dzingai zvivi ameni muri pamusoro pazvo makabuswa muna kristu jesu makagara munzvimbo dzekudenga mweya yakaipa yose iri pasi petsoka dzenyu kana akaedza kusimudza musoro wake imomochi unoziva wakafa upenyu hwako hwakavanzwa chii chakafa wakafa kupfungwa dzako wakafa kuhana yako kuda kwako kwohunhu kungati hongu ndinofunga ndii wakafa kukushandisa pfungwa kwako wakafa kuzvinhu zvose izvi uye wakavigwa muzita rajesu kristu nekumutswa pamwe chete naye uye pose paari newe uripo chii chakaitika apo mumwe weavo vakaadziki akasvika kudenga mwari akamukavira kunze uye akati chii kuvarwi vakamutswa muna kristu kana mweya wakaipa wauya mukavirei kunze mudzingirei kunze apo jesu akadzidzisa hondo yake nekuvarayira kusvika kumigumo yenyika endai naizvozvo munyika yose muparidze ivhangeri kuzvisikwa zvose uyo unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa uyo asingatendi uchatukwa uye zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda varwi vangu muzita rangu vachadzinga mweya yakaipa vachataura nendimi itsva vachabata nyoka kana kunwa zvinhu zvinokuvadza asi havangakuvadzwi nazvo kana vakaisa maoko avo pamusoro pevanorwara vachapora pamberi masoja echikristu kufora sekwekuhondo tiine muchinjikwa wajesu uchititungamirira ndakarovererwa pamwe chete naye asi zvakadaro ndinorarama kwete kuti ini ndinorarama asi iye anorarama mandiri shoko richienda mberi mwari achicheka achivisa neburoto wake unocheka kwese wakapinza zino ndo saka zvisika shamisi apo Grant akatora Richmond uye mukadzi mudiki uya wekuzasi akaona Grant achiuya kufemera kwakamubata akati meso angu aona kubwinya kwekuuya kwashe ari kutsika-tsika muchisviduro vakacheketerwa mazambiringa nehasha watupfudura mheni inoparadza neburoto wake unotyisa nokumhanyisa mauto ake anofoura achienda mberi amen Grant akatora sei Richmond paakangosvika kwairi amen ndiko kutora kwaakaita Richmond ndiwo matorero anoita mauto amwari chivi chirwere paanongosvika pachiri amen ndiwo makundiro avanoita kugadzika kwavo nekutya kwavo nezvimwe kana chimwe chikasimuka vanochitemera pasi ibva muzira iri zvangu ndizvo chaizvo mwari anoadzingira kunze sezvaakaita kudenga mutungamiriri wedu mukurukuru akatiratidza kuti zvinoitwa sei amen Roy Robertson nahama Funk vazhinji venyu magamba akare pano unoziva kuti mutungamiriri wamazviro kwazvo wakadii imwe nguva ini basi duku rokudzima moto mujeffersonville zasi uko nzvimbo yevepfau yakabata moto yevanoivozvo kudzima moto mujeffersonville vakaenda kuzasi uko mutungamiriri achifamba achitenderera akati irai mvura shoma pamusoro apo nekahosi paipi kadiki kaivapo pakazouya veclarksville dirai mvura shoma apa imba yepfau yaingotsva ichidoda vakazodana vokuluiville yepano ipoya varume vakadzidziswa masairini akarira zvikuru sei ipo pano mukuru wevatungamiriri wezvekudzima moto achiti dirai mvura shoma pamusoro apo dirai mvura shoma zasi uku varume vasina kudzidziswa hama akangomira motokari ndiani akanga ava pamusoro pemanera iye mutungamiriri apo manera akasimudzwa iye akasimudzwa pamwe nawo paakarova hwindo iye anga asati asvika pane hwindo akabata demo rake ndokurikanda napahwindo akati uyai vakomana moto wakadzima mumamiriti mashoma mutungamiriri ahasi mutungamiriri anoti dirai mvura shoma pano edzai shoma pano asi uyai vakomana amen akatungamira nzira iye akaratidza kuti zvinoitwa sei ndakafunga iro bazi rezvemoto rakanyatsodzidziswa rakadzima moto uyu mamiriti mashoma sei vaiva nemutungamiriripo waiziva zvaaiita hama taura zvose nezvedzidziso yako yekunamata kwenhema sezvaunoda masangano ako avanhu mapoka ako tamba zvako nawo ndine mukuru wevatungamiriri akandiudza kuti zvinoitwa sei iyoti zvakanaka dai ndikagona kuzvifembedza kuzvinzwa ndezveupenzi izvo heino nzira yazvinoitwa nayo yakataurwa nemutungamiriri mukuru muna Ruka chitsauko 4 handina nguva yokuiverenga zviverengerei pachenyu zvakanaka Ruka chitsauko 4 kutanga pandima yekutanga haana kumboti zvinodava kukuudzai edai uko munoomba sangano guru mutorane vatariri vamatunhu nemadhikoni vakadhinari namabhishopu uye mutore izvi haana kumbotaura izvozvo satani paakasangana naye akati zvino une nzara shandura matombo aya achive chingwa iye akati kwakanyorwa kuchinzi akati kumusoro uku tinoenda newe kumusoro uku tinokuratidza chimwe chinhu asi kwakanyorwa kuchinzi ndichaita izvi kana iwe ukazviita kwakanyorwa kuchinzi ndiwo maitirwo azvakanzi nomutungamiriri mukuru zviitwe zvinoitwa sei hanzvadzi kwakanyorwa kuchinzi vakaisa maoko pamusoro pavanorwara vachapora kwakanyorwa kuchinzi muzita rangu vachadzinga mweya yakaipa hameni chii ichi kwakanyorwa kuchinzi ndiyo rayiro yemutungamiriri kwakanyorwa kuchinzi uyo wose anonzwa mashoko angu nokutenda kuna iye akandituma ane upenyu husingaperi kwakanyorwa kuchinzi kwakanyorwa kuchinzi kwakanyorwa kuchinzi ndiyo mirayiro ndiye murwi ndiyo nzira ndicho chombo chatinosimudza chiiko chaakaita akafamba akasvikapo paiva pana Goriati akaratidza ka Dhavhidhi akaratidza sei hondo yavarwi kuti zvinoitwa sei Dhavhidhi akaratidza sei Israeri kuti zvinoitwa sei Dhavhidha zvinoreva muponesi unodikanwa maona Dhavhidha akazviita sei akati heino inzira yazvinoitwa nayo vimai neshoko rashe zvino Goriati akauyako akati unozivei ndichakusimudza nemuromo wepfumo rangu iri ndogokupa kushiri kuti dzikudye iye akati unosangana neri sesangano unosangana nedi seba zvikokota wesainzi wamazuva ano unosangana nedi nezibudodo rako guru rakareba mafiti gumi namana unosangana nedi neheti yendarira uye nenhovo yandisingagoni kusimudza unosangana nedi somurwi wakadzidziswa unosangana nedi nephd nellg l yakapetwa kaviri ned unosangana nedi uchivimba nezvinhu izvi zvose asi ini ndinouya muzita rashe mwari waisraeri uye nhasi ndichagura musoro wako kubva pamafudzi ako ameni iko kanhu kadiki diki kachiuya kuzorwa negono asi kaiziva pakakanga kakamira israeri ichingobvunda kumashure uko o mukomana anonzwisa tsitsi uyu goriati akati ndichakuratidza kuti ndiani wandichashanda hoyouya iye akanga ane kute nda maona mula je su matombo mashanu mabwe mashanu dombo rimwe chete duku umo richizviita kuti richitangwa naro achiritenderedza sezvizvi mweya mutsvene ndokuribata dombo ndokubva raenda goriati akawira pasi ndiyo nzira yazvinoitwa nayo ndiyo nzira yaakataura nayo zvaakataura zvino kana imi hama dziri kuenda kunze kana muchida kuziva kuti munokunda sei mweya yakaipa iyi ndichakuratidzai kuti zvinoitwa sei satani akati ndinosangana newe goriati ndichakuratidza zvandinogona kuita une nzara kana uri mwanakumana wamwari ndinokudenda unoti uri mwanakumana wamwari ndichakudenda kana uri mwanakumana wamwari shandura matombo aya ave chigwa idya une nzara uye kana uri mwanakumana wamwari une simba rekuzviita akati asi kwakanyorwa kuchinzi zvino munhu haangararame nechigwa bedzi o ndiyo nzira mutungamiriri mukuru yaakazviita nayo akamutora akamukwidza pamusorosoro petemberi akati kana ukazvikanda pasi akati unoziva kuti zvakanyorwawo zvakare akati hongu akati kwakanyorwa zvakare usaedza ishe mwari wako maona kuti iye akazviti ndiye ani ishe mwari wako usaedza ishe mwari wako zvakanyorwa zvakare saizvozvo waona o ini zvangu chii chaakaita akamukunda neshoko ramwari zano radhiabhorosi nderekukuita kuti usatenda shoko ramwari zvino mutungamiriri mukuru akati tora shoko ramwari uriite muzita rangu vachadzinga mweya yakaipa o satani mutungamiriri mukuru wavo unoziva vamwe masangano vanoedza kukuita kuti utende kuti ane hwanda rakatsimurwa napakati unoziva nemuswe wakatsimurwa napakati nezvose zvakadaro usambozvitenda haana kudaro kwete chakamire hama iye anonyengera usatenda kuti ane izvozvo vanongozviita kukuvhunutsira haasi iye dhiabhorosi chokutanga dhiabhorosi haana hwanda ndinokahadzika nazvo zvakanyanya anongova mweya dhiabhorosi mweya haana mahwanda akatsimurwa nezvimwe sezvamunoedza kumufungidzira ari kwete kwete asi akachenjera hama munhu wakachenjera zvamazviro kwazvo akadzidza kusvika pazvinoperera muuchenjeri hwenyika akagara akadaro akanaka akaronga hondo yake nouchenjeri hwenyika kusvikira hama usaedza kutaura mashoko ako unofanira kuziva zvauri kutaura pamusoro pazvo kana wasangana nemumwe wevava vanoti mazuva ezvishamiso akapfuura kwete haana hwanda rakatsimurwa napakati iye akatobva kuseminari akakwenenzverwa hama zvinoreva kuti akangwara phd lld qust nezvimwe zvazvo zvose waona zvose imomo akangwara sekungwara kwaanokwanisa kuchenjera chokwadi iye chikara chakangwarisisa chazvo zvose bvudzi rakakamurirwa zasi hama uye ndinoreva kupfekedzwa pasina kana kuunyana pabhachi akachena akangochenjera nemano sezvaanogona kuva ndizvozvo musambotamba naye kunze kwokunge uri kuziva zvauri kutaura pamusoro pazvo ndizvozvo asi tinoziva mazano ake ekare ake akare tinoziva zvaari kuedza kuita kutiita kuti tisatenda shoko ramwari uye haana mahwanda akatsimurwa napakati kwete 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 zvino tinoona kuti kana asina mahwanda akatsimurwa napakati zvino anofanira kuvawo chimwe chinhu iye anonyengera iye uchenjeri akadzidza akarongeka hama ane hondo yake zvino tarisai imwe nguva muswitzerland handisi kukwanisa kuwana pekugumisa napo hama pane muswitzerland pakauya iyi hondo yegermany ichifo nemhandu dzichiuya sei zvaionekwa semudhuri wezvidhina munhu wese akadzidziswa pfumo rose rakabuda kunze sezvizvi mafiti masere kana kuti gumi pamberi zvino vakauya kuswiss diki inonzwisa tsitsi nokukwirako chii chavanga vainacho vanga vakapakata zvombo zvamajeku avo avaicheka nawo zvimiti nematombo uye ndokubva vamira apo vakavatsigira shure seri kwemakomo ndokwaiva nemisha yavo pano hombe swiss ikaenda kunosangana navo hapana chavanga vavatadzira vakangouya ndokuzotora nyika yavo chiiko munyika ino chaakaita mwana uyu anogova mwanana satani ndizvo zvari anongotora upenyu hwake kana achigona zviro kwazvo heunoi apo nguva isina kukwana maona maswiss akanga asina chaakanga aita vaiva vanhu vakanaka vanga vachiedza kudzivirira misha yavo asi vakamira kunze uko kuti vadzivirire pashure pechinguva paiva nemumwe nezita rinonzi Aaron von Wickle nepanoi pouya hondo iyi vose vanga vakakombwa vakati toita sei pese yaingovafararira yavarume vakanyatsodzidziswa ndivo maitiro ayo satani aanozviita nawo vakanyatsodzidziswa kumo rake rakanyatsodongedza richibuda munhu mumwe nomumwe ari mukuwirirana hoshi hiri hoshi hiri vachingodhonza nokupinda pakahondo kadiki aka kungoramba vachifamba ndizvo zvoga zvavaifanira kuita nekungonovabaya munhu woga woga nemunondo mapfumo achingonopinda nokubuda namavari izvo zvaibva zvatopedza varwi veswiss zvaibva zvatopera paseri pegomo ndipo paiva nemisha yavo navadikani vavo madzimai avo aidai akazonotambudzwa nokubatwa chibharo navasikana vavo vadiki nevana vavo vaizonourawa nemisha yavo ichipiswa nezvose chikafu chichitorwa mumbe nezvose zvoenda ndozvaivapo chii chakaitika chizoro chakarova mumwe ane zita rinonzi Aaron von Wickle iye akati varume veswitzerland nhasi uno ini ndinofira switzerland amen nhasi ndinofira switzerland vakati chii chauchaita iye akati imi ingonditeverai muchirwa nezvose zvamunazvo akasimukapo akakanda pfumo rake pasi kamuti kadiki kaakanga anako muruoko rwake sezvizhi zvino akadanidzira akasimudza maoko ake mudenga sezvizhi ndokumhanya akanangako achidaidzira vhurainzira yerusununguko akamhanya nesimba rake rose achienda kuhondo iyo uye paakaita izvozvi akabata mapfumo ose aaigona ndokuakandira muchipfuva chake sezvizhi ndokubva afa akavataurira asati aenda akati pane kamusha kadiki paseri apo nemudzimai nevana avo vandiri kusiya musha mudiki wandichangobva kutenga akati ndinovana asi nhasi ndinofira switzerland iye akapa wangu ndokubva ati ndinopa upenyu hwangu kuti ndiponese nyika ndino ndiro rakave gamba havana kuzombova nehondozve kubva pana iyoyi ndizvo ndizvo zvakaipedza zvakapedza simba hondo iyo neugamba hwakaratidzwa kusvikira pakanga pasisina hondo iyo yakatsungaidzwa maswiss vakakungurusira matombo pavari ndokuvamhanyisa kubuda munyika vakagara vasimo kubva panguva iyo kwatova namazana amakore zvaitika maona sei ichi chaiva chiitiko chikuru asi hama rimwe zuva apo kusaziva kutya zvemweya zvisipo kukadzika kugumbuswa nekutya zvakaisa vanhu vamwari mukona paiva nemumwe aidaidzwa kunzi jesu kristu nhasi uno ndinofira vanhu ndizvozvo akati chii kuhondo yake nditeverei mugorwa nezvose zvamunazvo kana une tsvimbo irwa netsvimbo usatya une chimuti irwa nechimuti une dombo irwa nedombo chose chaunacho ndizvo zvinotaurwa nomutungamiriri wedu mukuru nhasi ndakatora shoko ramwari ndikakunda dhiabhorosi nesimba rake akamudimura kumuita tutambo amen neshoko iroro zvino chose chaunacho kana uine shoko rimwe ishe mwari wako anokupodza mucheke naro tevera amen teverai mutungamiriri wedu hongu changamiri akamucheka zvachose satani neumambo hwake ukuru hwakanaka uye hwakanyanya kunaka nezvose zvechizvino zvino haane nechokuita nesu izvozvo iye achingori namano kupfuura mhuka dzose dzesango hongu changamiri jesu akati vana venyika ino vakachenjera kupfuura vana veumambo hwamwari zvino kurwisana kukuru kuviri uku tiri kuenda ndinofanira kuvhara kurwisana kuviri kukuru kuri kuuya kuzosangana iko zvino uye zvino ndiyo nguva apo zvirwere nezvimwe zvabata nyika kusvikira sainzi nezvekurapa vagumirwa uye zvose zvagumirwa hakuna chinhu uye tichango nehondo hondo diki yamwari iri kusvindirwa mukona nezvose hama yava nguva yemumwe Aaron von Wickle inguva yokuti mumwe munhu wamwari asimuke inguva yekuti Eriya azviratidze inguva yekuti chimwe chinhu chiitike hondo yamwari vharai pfunga dzenyu musambomira kwemiriti kuti muchifunga pamusoro pechinhu chose icho dhiabhorosi anacho kuti angakupai kukubudikidza nepfungwa dzenyu asi rangarirai shoko ramwari ariga kudiki wodo hurubiri idzi kana muvengi akauya semafashamo sezvari kuya nhasi chivo icho mwari akati achazoita mweya wamwari uchasimudza chiyero chinorwisana naye uri mumwawo here wongu chakabiri tinodzidziswa muna Jakobho 4:7 handina nguva yokuiverenga Jakobho 4:7 kudzivisa diabolos uye haazombofambe achiendi asi achakutizai dzivisai diabhorosi unodzivisa sei diabhorosi nenzira imwe chete iyo mutungamiriri wedu mukuru akatiudza kuti tiite nayo tora shoko ramwari ndiwo madzivisiri aunoita diabhorosi kubudikidza neshoko ramwari mutungamiriri mukuru akatiudza kuti zvinoitwa sei zvakanaka zvino mukuvhara ndinoda kutaura izvi diabhorosi uye wakare zvino munofunga kuti ane mwoyo wakashata munofunga kuti acharwisa mwana anorwisa chinhu chose zvacho akarwisa jesu kristu akauya kwaari nokurwisa kwakaomarara katatu maizviziva here izvi satani haana kumurwisa kamwe chete achakurwisa nechirwere uyezve paanozodzoka achakurwisa achikuudza kuti mazuva ezvishamiso akadarika iwe hauna kupodzwa hapana zviripo apa munoziva here kuti ndizvozvo akarwisa jesu katatu akarwisa jesu zvakaomarara katatu akamhanyira kuna jesu nokusatenda mushoko ramwari jesu aiva shoko chokwadi akanga asingazvitende izvi kana iwe uri kana iwe uri heunoi anouya nokurwisa sezvaanomboita muvengi dzimwe nguva nhasi hepanoi wouya woti kana uri mwanakomana wamwari ndiratidze chishamiso rega ndione uchizviita hama kurwisa katatu kwakaomarara akabhururuka nako achipinda kana iwe uri zvino jesu wakaitei jesu aiva shoko ramwari waiva shoko akarwisa shoko mwari ngaakudzwe ndiri kunzwa kumbodzwa kunakirwa kuti ndiparidze izvozvi zvechokwadi ndii ndizvozvo jesu ishoko pakutanga kwaiva neshoko shoko raiva kuna mwari uye shoko iri raiva mwari uye shoko rakagara rakaitwa nyama nokugara jesu aiva shoko chii chaakaita akamucheka kuita tutambo ine zvangu ndava kuzovhara chiizvo jesu akaita iye aiva shoko saka neshoko akacheka satani pakurwisa kwake kwakaomarara akabhururukiramo segurusu zvina varwi vapara dutu ravarwi kana chimwe chinhu chakadaro akabhururukiramo pana jesu shoko saizvozvo zvino jesu akatora shoko iro ndokumucheka-cheka kuita zvidimbu haleluya chokwadi kumucheka-cheka kuita zvidimbu akamukunda neshoko onai kurwisa kwake tarisai tereresai tichivhara zvino kurwisa kwake chii kusatenda shoko ramwari ndokurwisa kwake apo munokwanisa kuona hondo huru seyakamborwiwa pane masimba maviri bedzi satani namwari zvino chombo chasatani chii pakurwisana newe kuedza kukuita usatenda chombo chako anokutorera chombo ngatinyatsoteererai takanyarara zvino teererai kana akagona kukuita kuti usatenda chombo chako zvakafanana nekana akakuita kuti utende kuti chombo chako hachina simba rakakwana anokutorera chombo hama revo ndinovimba kuti hatifi takazvisiya izvo tarisai akutorera chombo paakuita kuti usatenda chombo icho paunochisiya pasi hauchisina chokurwa nacho watsvatwa bata chombo icho usachiisa pasi tinoona kusatenda kwake rega chinhu chimwe chete chatinoona kutaura zvino mumiriti imwe russia ndinoda kutaura izvi kuitira mhare nevakadaro pano nemi vadzidzi vebhaibheri chii chamuri kukakavadzana nokuzvambatata pamusoro perussia hamumbondinzwa ndichikuudzai kuti vakaipokovana mabhambu munondinzwawo here chii chamuri kukakavara pamusoro perussia russia haisi chinhu havasi kuzowira dzihondo havasi kuzokunda pasi rose komunism haisi kuzokunda pasi rose chii dambudziko pavanhu shoko ramwari ringakundika here teerera izvi patebhi zvino pasi rose ndinotaura kana pose zvako ungazoenda matepi aya uye nekwamuri kunemi vanhu muri pano zvisinei kuti chii chingazoitika kwandiri imi tendai izvi russia chikomunisti hachisi kuzokunda chinhu shoko ramwari haringakundiki chiroma ndicho chiri kuzokunda pasi rose ngatitorei chiratidzo chadhanieri ndiro shoko ramwari iwe dhanieri iwe mambo nebhukadhinezari ndiwo musoro uyu wendarama bhabhironi humwe umambo huchakutsiva hunova hwesirivheri maona uhwo hwaiva hwevamidhiya nepezhia humwezve hwaiva greece alexander mukuru chakatevera chikapinda iroma uye hapana chakataurwa pamusoro pekomunism roma yakakunda pasi rose. Jesu Kristu akazvarwa muumambo hweRoma akatambudzwa. Nguva yake yekutanga kuuya pano neumambo hweRoma. Uye pakuuya kwake kwechipiri kuri kuuya zvino mharidzo yake inotambudzwa nemasangano eRoma inova mai vavo vose. Uye apo iye anodzoka achadzoka kuzobvisa umambo hweRoma izvo vajudha vakagara vakatarisira kuti iye auye abvise umambo hweRoma. Urongwa hwechikatorike nemasangano ose pasi pose iko zvino achiuya pamwe chete sesangano iwo mubatanidzwa wemachechi achizvironga pamwe chete. Haisi Russia, iRoma, izvanzi naJehovha. Ndiratidze gwaro apo communism kana chimwe ukudze kweRoma chichazotonga. Vamidhia nePezhia vakatsiva Nebhukadhinezari here? Chokwadi? Ko Greece yakazotsivawo here? Roma yakatorerawo kubva ipapo here? Yakapasanuka ikava masimba gumi aOttoman sezvatinazvo nhasi. Vaka Eisenhower zvinoreva dare, Khrushchev zvinoreva ivhu rokuubisa hari. Vakaita musangano wavo imo muno here? Uye Khrushchev akabvisa shangu yake kuzviita kaviri pachena zvinoonekwa akairovera patafura sezvizvi kuratidza vanhu. Zvino dambudziko nderei pavanhu nhasi? Ndapati pasvika kutenda? Sei musingatendi shoko raMwari kuti ichokwadi? Zvino chinhu icho hachisi pano muno. Dambudziko nderei pavaparidzi nhasi? Communism. Wese muparidzi ari kunze ari kuedza kurwisa communism. Communism. Hapana chinhu. Chinhu dhiabhorosi chaari kuruka pasi pemuno dzenyu chaipo uye hamuzvizive. ChiRoma zvemasangano. Uye Roma ndivo mai vemasangano. Bhaibheri rakati aiva mhombwe nevanasikana vake vaiva zvifeve zvichirwisana naMwari, zvichirwisana neshoko rake. Mauto, simudzai shoko. Vatumwa vetsitsi, garai neshoko iro. Ndichaparara mumwe musi, asi shoko iri hariparari. Zvino imi vanhu vechidiki, kana zvikasaitika muchizvarwa changu, muchazoona hecho chinhu chacho. Mazuva nhau here mangwanani ano? Mai Kennedy vaenda kunoona papa, uye papa zvaataura. Onai zvinamato zvose zvepasi rose. Zvakanaka. Pamwe ndichawedzera zvimwe zvakati wandei zvazvo. Svondo inotevera. Onai, musasushikana pamusoro peRussia. Russia kabwe kadiki pamahombekombe enyanza. Musashushikana pamusoro pekomunizimu. Tarisai chiRoma pachinobatana nemachechi. Hapana chinhu chakanyorwa mumagwaro pamusoro pekomunizimu ichitonga pasi rose. Zvino ndinofamba neshoko zvisinei nokuti zvimwe zvose zvinofamba sei. Ishoko randinotenda. ChiRoma chinotora pasi rose. Uye chiRoma ndicho mai vemasangano. Hakuna kumbova nesangano kusvikira pachiRoma. Uye rimwe nerimwe rawo rakabva machiri. Uye Bhaibheri rakataura kudaro. Ivo mai vezvifeve. Ndaigona kumira apa kwehafu yezuva pazvino zvakare, asi ndinofunga ndingangofambira hangu mberi. Kana muvengi akatirwisa zvino, ndinokuudza unofanira kuuya wozojoina nedu. Chii chauri kuzonoita? Kududza, orerutsa. Kwete, murwi wamazviro kwazvo haadaro. Kwete changamiri. Chii chatinoita zvino? Idzo pfungwa. Regai pfungwa yaiva muna Kristu. Ndizvo zvakataurwa nebhaibheri here? Pfungwa yaiva muna Kristu ive nemi. Imhando yepfungwa yaiva nayo yokugara neshoko. Ndizvozvo, garai neshoko, iro shoko rababa, uye akakunda muvengi nguva dzose. Zvino kana muvengi akarwisa nekuedza kutaura kuti unofanira kuita izvi neizvo, chii chaunofanira kuita? Gara neshoko. Ndizvozvo, chii chauri kuzoita zvino? Tora shoko. Shoko chii? Bhaibheri rakati pano, ndichangobva mukuzviverenga. Nokuti mweya uye waMwari ishoko. Iwo munondo wemweya. Munondo womweya. Chii? Mweya unouya kuburikidza nepfungwa dzako nokupinda mauri. Uye munondo womweya ishoko raMwari. Chiiko icho mweya unorwa nacho? Chii icho mweya mutsvere unorwa nacho? Zvinotekenyedza manzwiro enyama. Shoko. Mwoyo. Mwari ngaakudzwe. Chii chandinorwa nacho? Manzwiro. Shoko. Shoko. Ngari zvitaure. Shoko. Shoko. Shoko raMwari ndiro mweya raunoshandisa pakurwa. Mweya waMwari unofamba wosvika pana dhiabhorosi uye woti kwakanyorwa kuchidzi. Amen. Kwakanyorwa kuchidzi. zvino diabolosi anosarenda chii chatinoita tinotora munondo unova shoko ramwari toudhonza dei neruoko rwokutenda ruoko rwakasimba rwokutenda munondo unocheka kwese bhaibheri rakati ravahebheri 4 iwo munondo unocheka kwose unocheka uchienda nokudzoka hama chii chaanoita tora shoko tora mweya rega mweya upinde mumwoyo mako vhura pfungwa dzako uti shoko renyu ndiro zvokwadi zvino uite izvi hanzvadzi shoko renyu ndiyo zvokwadi ishe handisi kuzova nehanya yokuti ndiri kunzwa sei kana mumwe womunhu kana kuti ini ndinotaura kuti kudini ndiri kumisa zvose ndiri kufuridza ndichichenesa gwara rangu rega rega kushushikana kwese nekukadzika nekusatenda kwandaiva nako manzwiro ose andakambova nawo zvirwere zvose zvandakambova nazvo zvimwe zvose zvandakambova nazvo ndiri kuzvifuridzira kunze ndiri kudarika zvose izvo ndiri kuuya ndakananga pamweya wangu oh ishe burukai makati makandiita munhu anozvisarudzira uri mwanakomana wangu zvakanaka ndinovhura mwoyo wangu nepfungwa dzangu pindai mukati ishe jesu batai iko kutenda iwo munondo womweya zvanzi najehovha daridzirai hareruya ameni zvinotemai muvengi wese ari mberi kwenyu ameni hezvoka temai muvengi wese kana ka kamweya kakare kanenge chipoko kachikuita kuti unzwe zvose cheka chinhu icho chibve neshoko rashe asi simba redu ndiro mufaro washe ndiro simba rangu ibva kwandiri ka umucheke neshoko kana riri dhimoni kana ari muvengi kana chiri chirwere kana riri denda zvose zvachingave tora shoko iro uridhonza nemunondo uye kana ukachireva pakutanga chikaita sokuti hachisi kusuduruka rova zvakare uye urove zvakare uye urove zvakare zvinorova kusvikira wabora uri rinobuda sekahukwana kari kuzviborera kubuda muzai kana chapugu zvinova ndozvauri zviboorere kubuda mugoko rakare rourwere tema nzira yako yekubuda kuti hareruya ndoupi anotevera amen ndokurwa ndomurwi ndomurwi wemuchinjikwa womuchangamiro kavira muvengi wese kunze sei sei tiri mbeu yakatemerwa youmambo yaabhurahama apo abhurahama akaramba zvose zvaipikisana neshoko ramwari akatema nzira yake kupinda nemuchigumbuso chose chaiuya mberi kwake ivo vakati mudzimai wako akwegura kwazvo akangotema chinhu icho kubva munzira diabolosi akati haungagoni kuita izvi haugoni kuita izvo abhurahama akazvitema kubva munzira yake iye achirova ndokurova kusvikira atema achibuda ndokupi kumwe ishe hunza tende rako pamusoro pano iye akaenda pamusoro ndokuzvivakira aritari pamusoro ipapo akaenda pamusoro ipapo satani akauya akati zvino ndinokuudza ino haisi nzvimbo yakanaka ndichagara ipo pano ibva panzvimbo yangu akati hareruya roti akati zviri nani kuti uye zasi kuno tiri kunakirwa zasi kuno tose tine sangano redu zasi kuno sei mudzimai wangu ndiye mutungamiriri wesosaiti yedzidzo nezvimwe zvose muguta ndikutaurire unofanira kuuya zasi kuno sara akati abhurahama nyarara sara hareruya mira ipo pano apa ndipo pandakaiswa namwari ipo pano ndipo mandimire pano ndipo mwari paakandigadza tose ngatirumbidzei simba rezita rajesu dirozi ngadzigwadave nokuwira pasi touya nekorona yendarama uye ngatimukudze ishe wavose pana kristu ibwe rakasimba rakamirapo kumwe kwose ijecha rinonyungudza kumwe kwose ijecha rinonyungudza kunyangwe norufu pacharwo zvose zvimwe ijecha rinonyungudza pana kristu dombo ndinomira mbeu yeumambo yaabhurahama mbeu yeumambo sei varyi vakanyatsosarudzwavo muengland ndoveumambo hweengland ropa reumambo pazvose zvino mbeu yeumambo yakristu ndiyo chechi yakazadzwa nemweya mutsvene yakazadzwa nemweya mutsvene chii imbeu yeumambo kubudikidza nevimbiso kwete namanyawi asi nevimbiso yamwari vanomira neshoko ramwari votema nzira yavo zvakadaro vachidanidzira hareruya kunyange rufu rukauya rukati ari kukwira neruoko rwako kuti vhura nzira jorodhani ndiri kuyambuka tema nzira yako bude uchienda kunyika yevimbiso amen chii chinoitika kana hondo yose yapera ndava kuvhara zvino zvechokwadi kana kurwa kwose kwapera vatsvene vauya vachifora kuenda kumusha ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu kuti chii chakaitika chii chakaitika apo Hitler akapinda muFrance sei vakati wakanga usingagoni kuona denga kwechiguva nokuda kwendege kufora kwechijerimani nenhano yedhadha onai vakanga vakamira vachipfuura vachipemberera kukunda apo Stalin akauya kurussia kwemamaera kumashure mota dzehondo imwe iri zinabwe zvishoma shure kweimwe yayo ndokubhomba Berlin kusvikira pasisina zvakasara zvapera uye pavakaenda uye magemani ava vari vechirussian vachipemberera vakapinda mukati nazvo munoziva kachiratidzo kadiki kanosetsa kavanoita ndakazviona pamufananidzo pane imwe nguva mulondon kuti vakapinda sei mufananidzo chaiwo wechinhu apo chii chakaitika kupinda vachipemberera oh ini zvangu patakanzwa kuti hodo yapera takadanidzira tikaridza pembe apo magamba akadzoka takasangana nawo pamusoro apo vakadanidzira vakashevedzera ndakanga ndine muzukuru wangu imomo akati apo akadzoka vose vakare idzo mhare dzakanga dzakuvadzwa zvakaipa vakanga vasingagoni kumuka pamibhedha saka vakangovakugurusira necheya dzemavhiri pamusoro pechikepe apo vakauya kuzoona chivezwa cherusununguko chakamira akati ivo varume vakuru vanokosha ava vakamira apo vakangochema ndokuwira pasi saizvozvo apo vakaona icho chivezwa chorusununguko vakanga vasiri kumba kwemakore mana vachirwa vakatovhiringidzwa pfungwa nokurwa uye nezvimwe zvose asi vaiziva kuti mudzimai wavo nomudiwa wemwoyo namai nababa nevana nevose vaidiwa nemwoyo wavo vaiva seri kwestage of liberty chaimiririra izvo zvavainge vachirwira oh pembe dzakarira uye New York ikapinda mukudanidzira ndizvozvo chete apo magamba ayo akauya achimacha izvi zvichava chinhu chiduku imwe nguva mushure mokunge siza abuda mukurwa kukuru akati ndinoda kuti murwi wangu mukuru atasve ari parutivi rwangu mukupemberera kukuru kwekukunda kwatakaita muvengi wedu zvino mumwe nemumwe wavarwi akashonga minhenga nekupenyesa nhoo dzake nokufora vachipfuura munoziva saizvozvo sevarwi chaivo saizvozvo mushure mechinguva karume kadiki kakwegura kakapfuurawo naipapo ini zvangu akaita sekusimudza musoro ndokutanga kufamba saizvozvo siza akati imo mira kwechinguva mira kwechinguva iwe kune asina kana kutokopfeka somurwi akati uya pano akati ndokupiko kwawakawana mavanga aya akati kunze uko pakurwa kuhondo akati kwira pano ndiwe munhu wandiri kuda kuti agare neni sei akaratidza kuti akanga ari kuhondo oh mwari ivai netsitsi pamunhu anogona kuzvicheka ruoko rwake pagaba rehoyo kuti awane mukurumbira ndinoda kuwana mavanga ekurwa muhondo sapauro anoti ndakatakura pamuviri wangu mavanga ajesu kristu ndicho chikonzero ndichida kurwa mumasango rimwe zuva apo mutungamiriri wedu mukuru anokosha achauya uyo akatipakatisa zvombo uyo akatipa zvombo zvamwari iwo mweya mutsvene akatipa shoko rake kuti tirwise naro timire kunze uko apo mutungamiriri wedu mukuru anokosha paanouya akatasva ndinoona kukwira pangoro iyo ndotasva ndichikwira kumusha naye hamungadiwo here apo ndichazobata mudzimai wangu kare ruoko nokutarisa zvakapoteredza pano nokuona hama dzangu nemadzimai avo nevana vavo zvinototanga kufamba tichidzika nemuparadhiso ramwari nengirozi dzichizadza mhepo nedziyo kumusoro saizvozvo munondiudzei nezvekupemberera zvino kana hondo yapera tichapfeka korona iri zvangu oh mauto omuchinjikwa mangwanani ano donzai ruoko rwokutenda kunze uko uye mubate chombo ichi chii pamusoro pazvo hanzvadzi wagadzirira here donza chombo icho chibude kuti mwari handina basa kuti chii icho diabolos ataura kwandiri kana kuti zvakawanda sei izvo mumwe munhuwo zvake angataura mangwanani ano ndiri kutenda ndiri kutenda sezvandakambotaura rimwe zuva zvishoma ndinotenda kuti masvondo mashoma apfuura pane murume akarota iye akarota diabolos ari kanhu kadiki diki kakamhanyira kwaari kakamuti buh iye akasvetukira shure achidududza zvino diabolos kakachibva kakura buh iye ndokusvetuka achidududza zvino diabolos ndokukura pakupedzisira diabolos akakura saiye akanga ava kuzomukunda akaziva kuti aifanira kumurwisa nechimwe chinhu saka akatarisa-tarisa zvakamupoteredza haana kuona chinhu chaaigona kumurwisa nacho akangosimudza bhaibheri zvino diabolos akati buh iye akati buh achidzorera kwaari zvino diabolos akabva aita kadiki nekadiki nekadiki zvino pakupedzisira akamurova akafa neshoko uri musoja hausi here hanzvadzi tora shoko iro zvino uti zvakanyorwa zvichinzi amen handisi kuzofa ndiri kuzorarama ndichazogara mutabernacle ibo budo nekurumbidza mwari nokuda kwekunaka kwake navamwe vose munozvitenda here izvo vatsvene amen ngatikotamisei uso hwedu o ishe mwari musiki wedenga nenyika itai kuti zvizikanwe nhasi kuti imi muchiri mwari hazvina basa kuti ndingaparidza sei kana kuti zvakawanda sei zvinhu zvandingataura ishe shoko rimwe chete kubva kwamuri rinozvigadzirisa mahengechefu awa ari pano achimiririra vanorwara ndinonamata baba vokudenga kuti maropafadzo enyu nesimba zvichizorora pane rimwe nerimwe ravo apa ndichiisa maoko angu paari mwari nezita rajesu kristu ndinonamata kuti muchazodza mahengechefu awa neupo hwenyu hutsvene nokuti ndo zvakanyorwa mushoko hapana chinopungana neshoko asi zvakanzi mushoko kunzi vakatora kubva pamuviri wapauro mahengechefu nemaaproni mweya yetsvina ikabuda muvanhu uye vakapodzwa kubva kuzvirwere zvakasiyana-siyana zvino hatisi pauro mutsvene asi imi muchiri mwari uye muchiri mweya mutsvene mumwe chetewo ndinoisa maoko angu pamahengechefu awa nemuzita rashe jesu nekukumbira kuti imi muropafadze nekupodza mumwe nemumwe wavo uyezve mwari akarara apo pamubhedha anga akangorara pano haasi chinhu asi mwana anongova mwanasikana mudiki akanaka haagoni kurarama ishe satani aita zvakaipa kwaari uye varapi vanodikanwa venyika ino vaedza zvakaoma pasina kupokana kuti vaponese mwana uyu havakwanisi kuzviita vasvika panoperera njere dzavo havachazivi zvimwe zvokuita asi ishe ndinofara kwazvo kuti pane chimwe chitsauko chakanyorwa tinogona kuvhura rimwe peji uye mupeji iri tinoona murapi mukuru achiuya tiri kumudana iye kuti atipe mazano mangwanani ano zvino ishe hazvina here kunyorwa pano mushoko renyu kuti zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda ishe kana ndisiri mutendi ndiitei iye zvino kana musikana mudiki uyu asiri mutendi muitei mutendi iye zvino zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda kana vakaisa maoko avo pamusoro pavanorwara vachapora zvakanyorwawo zvakare muzita rangu vachadzinga mweya yakaipa ishe awa mashoko enyu nderenyu ishoko renyu zvino semuranda wenyu sezvamakataura kana pakava nevaviri kana vatatu venyu vakasangana pamwe chete ndichange ndiri pakati penyu zvino kana mukawirirana pachinhu chimwe mukakumbira muchachigamuchira mwari pamwe mwana uyu ndiye unorwarisa muimba ino mangwanani ano nokuti haagoni kurarama asinemi kwenguva refu uye ndiye ari kurwarisisa saka tose tiri kuwirirana semurwi wose amire pano zvino muboka rino makamira mbeu yaabrahama yeumambo tava kufora tichipinda pana satani zvino zvino chigadzirira kuenda satani nokuti zvombo zvedu zviri kupenya mavara ari kuvaima varume nevakadzi vakabata minodho vachifora kuenda mberi zvino kuuya kwauri nokuda kwemusikana uyu mudiki buda maari satani siya mwana uyu sehondo yamwari mupenyu tinokudzivisa buda maari nemuzita rajesu kristu ndinoenda kunoisa maoko angu paari zvino satani wakasunga mwana uyu ndiwe wakaita chakaipa ichi ndinoziva kuti wakatodarika munhu kana zvichienzaniswa asi hauna mukana naishe wangu saka ndinouya muzita rake musiye iwe mweya wadhiabhorosi iwe dhimoni rourwere buda mumwana uyu aende akasununguka kubva nhasi zvichienda mberi ndinoreva izvi nemuzita rajesu kristu zvino ishe mwari imi uyu akamutsa vakafa nekuratidza kuti imi mai vamwari mutsai mudzimai mudiki uyu kuutano nesimba rake zvakare kuti asimuke muimba ino pano dhiabhorosi abva kwaari ari kuzomupodza ngaararame zvino pambiri nokukudzwa kuna mwari zvataurwa zvino itai kuti zviitike mune vamwe here muno avo vanoda kusimudza maoko avo vachiti ndinoda kunamatirwa ndinorwara ndinoda mwari handizivi kuti tichine nguva yakadini. Tine nguva yakakwana yekuti tirege vanhu vachipfuura nepano. Tiri kungonzwa sekugutsikana mangwanani ano. Ya, ya. Ndinoda kuti uye zasi kuno, Billy, ungotora pamwe chikamu chino pano apa, kudiviriro iri bedzi. Ingorega chikamu ichi chiuye kutanga, ungozotora chikamu chekumashure, mushure kusvika pagwanza iro. Zvino tichangovatora saizvozvo, saka havazo. Iye zvino ndinoda hama Nevo nedzimwe dzehama dzangu dzinoshumira kuti vamire kuno neni ipo pano kuti mugone kuvatora kudzika negwanza iro zvakare. Zvakanaka, zvakanaka. Zvino ndi vangani venyu vakapfeka nhumbi dzavo dzokurwa nadzo. Zviri kuzosiyana zvino. Enda kumba undonzwa zvakanaka zvino. Upore. Amen. Oh, iri zvangu. Imi mose varwi. Donzai munondo. Donzai munondo. Varwi vemuchinjikwa. Muchifonera mberi. Muchifonera mberi. Pana Kristu, ibwe rakasimba, ndakamirapo, kumwe kwose, ijecha rinonyungudza. Zvakanaka, uyai mupfuure, kusvika zasi kurutivi urwu. Munhu wese ngaanyengetere zvino, apo vari kungunodarika nepano. Muzita raJesu, kodzai mudzimai uyu. Amen. Donza munondo wako zvino, gara panzvimbo yako, uchidanidzira.
Amen. This man was sent home from the hospital just recently, dying, eaten up with cancer a year ago, 2 years ago, the prostate. Just, the doctors just gave him a few days to live. And one morning we went up there real early, offered prayer for him, the same one this I for you, and they can't even find a trace of him.
Hallelujah. Praise God.
He's got more weight brother he ever had.
Yes.
Him and his little wife has been in the fields of the gospel maybe before I was born. And here he is, 55 years before I even come on the earth, they were preaching the gospel. And here he is healed at an age of about 75 or
81.
Jewish revival, just held Jewish revival and preached every night. 81 years old, healed with preaching every night.
Zakanaka Zazi, Yamango Yago Zino, Rote Daire, Hambeni Masoja Ishi Kristo, Zakanaka Zazi, Ibikuno Bungo Mwenyu, Chicha Tirguzoita, Zazi na Jehovah, Chicha Tinoita, Tura Matin Paro Ere, Satani, Yuwa Kudwa, Tareku Yago Zino, Tirgufuan and Chipina Munika Chipigiwa, Chichocho, Chi Gomo I, Hambeni Pazeru Babeni, Diari Uyu. Anomira pambiri apo, uchaitwa pani, nebaka yei, ne munondo unocheka kwese, tichate marchiwisira pasi, jizoso, zakanaka. Pambiri masoja weji Kristo, kufora sekwe guondo, tine uchiji kwa waje, so uchiti tugamirira. Kristu teziwe humambo Achi tunga Bila gurwisa mwengi Neshoko nake Amberi negu yedane ondo Tarira mireza yage jienda Amberi ma soja echi Kristo Kufura Sekwe kuwodo Tine uchijikwa Wajeso Ochete Tunga mirira
Hallelujah
Hallelujah Chicha wakaita Chiniche kutanga chakaenda muhondo kwa Israeli Chi chaiva chokutanga Vaiimbi wakaenda kutanga Chicha katevera Areka Zino kozo ya kurwa Zakanaka Maweku chichenda ele zino Tiliku imba pambeni masoja eji Kristo Tiliku kudonzera kure Kukazi kakose Chichisimu gani tsoka zeli zino Tiliku fora kuenda kuhondo Gani simu ke zino Munuwese Pambeni masoja eji Kristo Kufora Sikwe kuhondo Tine uchijikwa wajeso Uchiti tunga mirira Kristo teziwe humambo Achi tunga mirira kubisa mwengi Tino mkuda se iye ne shoko Ameri kupinda muhondo Tarira mureza wake uchienda Pameri ma soja echi Kristo Kufura si kwe kuhondo Tine uchijipa wajeso Uchete tungamirira Atina kusaukana Tose tiri mutumbi mumwe Umwe mta rirone muziziso Umwe urudo Wasa wano tenda zino iti amen Hallelujah Unosu tenda iso here Tiri wakundi Mwengi wese aripi Pasipe soka zedu Tiri chinas Tamus kwa mna Kristu Zino zapera Tazazi Unazitenda ere Kienda kuma zino Unuzo zakanaka Anoti alikuzo zakanaka zino Zose zanaka Mangani uko alikuzo zakanaka Zino babaka taizira Miduri ya kawira pasi Ameni Uye waka babari tora Ameni Waka tora guta Ameni Ameni Unazitenda ere Zino msakangani wa service ya usiku wanasi Hama nifu Wachange wari pano usiku uro Uye nekutunzira marizu ya kanaka. Uye sondo. Sondo elote vera. Ishe wachida. Iwa pano. Zino ngati ende ipa tili kufamba. Uye zino. tabuda mbamuno ngati yende tichimba pamberi masoja echikristu uye kubva nhasi zvichienda mberi usazomboise munondo uyo mumuhara wawo zvakare uvhomore ngatikunde vakaenda mberi vachikunda uye kuti vakunde zvakanaka zvakare pandima yekutanga pamberi masoja echikristu kufuura sekwekuhondo tine chinjikwa wa jesu ochititungamirira